Ishe wakuropa fadzei, hama Neva. Tine mufarozvo kukuru kudzokamburu mucheche usiku uno. Ndakangoti shoshomei izwi zvishoma. Yanga iri mharidzo yakati rebei mangwanani ano. Uye ndine mufaro kuti yauya zvakadaro. Ini yandinakidza ndichiiparidza uye ndinovimba kuti nemiwo yakunakidzai kuinzwa. Musakanganwa zvino. Rangarirai izvi nguva dzose kuti zvinhu izvi ndizvo zvinoumba muranda waKristu. Maona, kutenda kutanga kwozotevera simba. Uye zvino rangarirai, Mweya Mutsvene haungasimbisi imba yaMwari kusvikira zvinhu izvi zvava kushanda noMweya. Hazvina mhaka kuti chii chawaita. Maona, izvi ndizvo zvinhu zvinovaka mutumbi waKristu. Maona, zvinhu izvozvi. Zvino, musakanganwa izvi, kuti ichi pano ndicho chokutanga, iko kutenda kwenyu, simba, zivo, uye zvakadaro, zvinofanira kuwedzerwa kwachiri, kusvikira chimiro chakakwana chaKristu charatidzwa. Zvino Mweya Mutsvene wozouya pamusoro pacho, wochisimbisa somutumbi mumwe chete. Zvinhu izvi zvinofanira kuva saizvozvo. Nokudaro Jesu akati, nezvibereko zvavo vanozikanwa. Aona, zvibereko. Hawaigona kubereka zvibereko kusina zvinhu izvi kuti zvibereke zviri mauri. Uye kana zvose izvi zvatora nzvimbo yenyika, uye nokushaya kwaMwari nezvakadaro. Zvino kusatenda kwose kunodzingirwa kunze, ipapo zvinhu zvose zvenyika zvinopfuura, ipapo hapazovi nechimwe chinhu kusiya kwechisikwa chitsva muna Kristu. Uyezve vaEfeso 4:30 inoti, musachemedza Mweya Mutsvene waMwari, uyo wamakasimbiswa mauri kusvikira zuva rokudzikinurwa kwenyu. Kusimbisirwa muumambo hwaMwari. Zvino musakanganwa izvi. Chengetai izvi mundangariro dzenyu zvino. Zvinotora zvinhu izvi kutanga. Ipapo kusimbiswa ndiwo Mweya Mutsvene chinotesva chinotisimbisira mumutumbi. Zvakanaka. Tine chikumbiro kubva kuhanzvadzi Little vokuChicago. Murume wavo akaita tsaona nemota, zvino ari pedyo nerufu, hanzvadzi Little. Uye Edith Wright, hanzvadzi yedu duku pano, yataziva kwenguva refu, ari kurwarisa kumba kwavo usiku uno. Zvino vanga vachida kuzvizivisa kuchechi kuitira kuti tose tinamatiri pamwe chete chikumbiro ichi. Zvino ngatikotamisei misoro yedu kwechinguva. Baba vedu vanokosha vari kudenga, takaungana takakomberedza chigaro chaMwari nokutenda, uye tiri kukumbira tsitsi dzaMwari pazvikumbiro izvi. Hama Little, mutsaona yemota, vari pedyo nerufu. Mwari vabatsirei. Dai Mweya Mutsvene wauya padivi pemubhedha wavo, uvadzose kwatiri, Ishe. Uye Edith Wright mudiki zasi uko, ndinonamata Mwari kuti Mweya Mutsvene uye parutivi pemubhedha wake usiku uno, ugomudzoreredza utano hwake zvakare. Tipei Baba, tipei Baba. Makavimbisa zvinhu izvi, uye tinozvitenda. Uye sezvatanga tichifunga mangwanani ano, kuti chinambwe hachireve chinhu kwamuri. Muri mukuru kune imwe nzvimbo yepasi rose, sezvamakangoita kune imwe yacho, nokuti muri pose pose, mune masimba ose, uye hamugumi. Uye tinonamata Baba kuti muchatipa mhinduro dzezvikumbiro izvi kubudikidza nezita raJesu Kristu. Amen. Ndine mufaro chaizvo kuva muno manheru ano zvakare, uye ndinoziva kuti kunopisa. Idzi ishumiro nhatu dzakatevedzana, uye ndinoziva kuti vamwe venyu vachatyaira mamaira anosvika 500 kubva nguva ino kusvika mangwanani. Uye kutanga kuswera mangwana, ini ndichatyaira mamaira 104. Saka ndinovimba yanga iri nguva yakakunakirai mose, uye yanga iri nguva yakandinakira kukushanyirai. Panongova nechinhu chimwe chete chatakumbira vazhinji vanotodzoserwa kwavabva, nokuti hapana pokuti vakwane. Hatigoni kutsukinyidza panofamba napo muno, vebazi rokudzimura moto havangatinyarariri tichidaro. Zvino tiri kuedza kutsvaga chechi huru kuitira kuti kana tirimo tive nenzvimbo inokwana kuti vanhu vagare. Uye zvino, nguva ipi zvayo makasununguka kuuya pano patabernaki, apo tisina imwe dzidziso asi Kristu, hapana murayiro kunze kworudo, hapana rimwe bhuku asi Bhaibheri. Uyezve, uye mufundisi wedu ndiyama Oma Nevo vari pano. Uye tine ungano ye ya vanhu vakawanda vanoungana setabernakiri yakasununguka kubva kumasangano ose. Apo munouya kuzoshumira Mwari zvinoenderana nezvinodikanwa nehana dzenyu. Tinofara nguva dzose kuva nemi. Saka muuye pamunokwanisa, tinogara tichifara kukugamuchirai. Zvino nguva ichazotevera, sokuziva kwangu, kuti ndizokwanisa kuva nemi, tinozozviita mushure mokunge chechi yapedzwa. Uye ndinoda kuti ipapo tapedza mazera echechi, ipapo tinoda kuzoenda kuzvisimbiso zvokupedzesera zvinomwe. Uye zvisimbiso zvokupedzesera zvinomwe zviri mubhuku razvakazarurwa, tichizodzidzisa izvozvo. Uye zvino, pane nguva zhinji panouya vanorwara nevanodzimbikana. Uye mushumiro idzi, apo panoda zviratidzo, uye vanofanira kuuya kuzotikurukure pakatsaurwa. Ndikapinda muna izvozvo, ipapo ndinozotadza kuona mutsauko pakati pazvo. Uye, kwete, zvakandiomera kuti nditaure mushure maizvozvo. Uye munhu wose anoziva kuti mushumiro dzemisangano yekupodzwa kwevarwere kuti vaBaxter kana mumwe munhu kazhinji ndiye anoparidza. Ini ndozouya kuzonamatira vanorwara nokuti zvinoti netesei zvishoma. Uye ndanga ndichinamatira vamwe vanhu nguva shoma yapfuura. Uye ndasangana nemwana muduku uyo wanachiremba chimwe chinhu kumusana wake akazvarwa akadaro. Ndichibuda ndamuona akagara pachigaro. Mwana uyu haachazombovizve chirema saizvozvo, ari kuzopora. Zviro kwazvo ndizvozvo, vaona, ndizvo ndinozviziva, vaona, ndinozviziva kuti ndizvo zvichaitika. Saka tinoda kuva nokutenda kwedu uye kutenda muna Mwari. Mumwe nomumwe wenyu uye vazhinji venyu muri vatsva kwandiri, mose vashumiri nevamwe. Kana ndisina kupotsa, ava ndiye hama Kresi, ndizvo here? Hama Kresi ndiye ndinofanira kukumbira ruregerero kwamuri pakutadza kuuya kukumikidzo iya. Pamwe ndichauya ikoko pane imwe shumiro yokupera kwevhiki ndive munhu akanaka, ndizvo here? Ikoko kuBloomington muri kuzvifambisa zvakanaka here? Zvakanaka. Dzimwe dzehama idzi pano vashumiri, ndinofunga kudaro. Imi muri mushumiri here? Kwamuchangamiri. Ishi vakuropafadzei? Zvino tine vashumiri vangani muimba ino, tionei maoko enyu. Zvino zvakangonaka, tine mufaro kuva nemi pano, tine mufaro. Mwari ngagare achikuropafadzai. Zvino, kuitira kuti tikurumidze kubuda, vamwe vavo vari kuenda kuGeorgia, Tennessee, New York, kose kose, kubva usiku huno, kutanga usiku huno. Zvino chikairai makangwarira mumugwagwa. Kana mukanzwa hope, musingari kupinda muhotera, ingotsaukirai padivi pomugwagwa, movata, kusvikira. Ndiwo maitiro andinoita, maona. Ingotsaukai movata, musachikaira kana muchinzwa hope. Chinhu chakaipa. Uye, rangarirai, haisi nyaya yako iwe, inyaya yomumwe uyo, yamunofanira kungwarira. Maona, imi munoziva kwamunozoenda, hamuzivi kwaanozoenda iye. Saka, munofanira kungwarira muchinda uyu. Saka, ivai nechokwadi kuti makashinura nguva dzose kuti mungwarire izvozvo. Zvino ndinoda kuverenga chikamu chemagwaro chiri mubhuku ramutsvene Johane. Zvino magwaro madiki aya atinoverenga uye atinonongedzera kwaari ari kufanira kutipa nheyo yezvatiri kuedza kutaura. Uye nguva dzose handisati kana nguva imwe chete pakurangarira kwangu ndambouya papurupiti kuti nditaure chimwe chinhu kuti ndingochitaura hangu. Nguva dzose ndinoedza kumirira, ndotarisisa, ndonzvera, ndonamata kusvikira ndanzwa kuti ndava nechimwe chinhu chinogona kubatsira vanhu. Kana ndikatadza kubatsira, zvino hapana chikonzero chokuti ndimire pano, maona, kuedza kubatsira. Uye, zvino siku uno, chikamu chikuru cheungano ino, chaenda kubva mangwanani ano, uye vanga vachifanira kuenda kumisha vazhinji vavo. Asi usiku uno, ndakakuudzai kuti, kana mukasara, tichaedza kuparidza kwemaminitsi 45 pamusoro pechimwe chinhu chandine tariro kuti chinogona kutibatsira. Uye tichaisa nheyo yazvo, zvino pana Johani Mutsvene, chitsauko 16. Titangire pandima 7 yechitsauko 16 uye tiverenge kusvikira pandima 15. Nyange zvakadaro, ndinokuudzai zvokwadi, zviri nani kwamuri kuti ndiende. Nokuti ndikasaenda, munyaradzi haazouyi kwamuri, asi kana ndikaenda, ndichamutumira kwamuri. Iye kana asvika, uchazivisa nyika pamusoro pezvivi, napamusoro pokururama, napamusoro pokutongwa. Pamusoro pezvivi, nokuti havatendi kwandiri. Pamusoro pokururama, nokuti ndinoenda kuna baba vangu, uye imi hamungazondionizve. Pamusoro pokutongwa, nokuti muchinda wenyika ino watongwa. Ndine zvizhinji zvandinoda kukuudzai, asi hamugoni kuzvigamuchira zvino. Asi kana iye, mweya wazvokwadi auya, uchakutungamirirai muzvokwadi yose. Nokuti haangatauri zvake, asi izvo zvose zvaachanzwa ndizvo zvaachataura. Uye uchakuzivisai zvinouya. Nokuti uchandibwinyisa, nokuti uchatora pane zvangu okuzivisai pana izvozvo. Zvinhu zvose zvina zviri zvababa ndezvangu. Ndosaka ndakati ini uchatora pane zvangu okuzivisai pana izvozvo. Zvino pandima 13 iyi, zvisinei, kana mweya wazvokwadi wauya, achakutungamirirai kuzvokwadi yose. Kana mweya wazvokwadi wauya, achakutungamirirai kuzvokwadi yose. Zvokwadi chii? Ishoko, nokuti uchataura, haazotauri pamusoro pake, asi zvaanonzwa ndizvo zvaachataura. Zvaanonzwa ndizvo zvaachataura. Nemamwe manzwi, ndiye achazarura zvinhu, maona. Uye chitsauko 4 chavaHebheru, Bhaibheri rakati, shoko raMwari rakapinza, rine simba kupfuura munondo unocheka kose, riri munzveri wepfungwa dzendangariro nemwoyo. Maona, zvaanonzwa ndizvo zvaachataura, uye achakuratidzai zvinhu zvinozouya. Maona, chii chichazoita izvozvo? Mweya mutsvene, uyo uchauya muzita raShe Jesu. Zvino ndinoda kutora izvi kwamaminitsi mashoma anotevera, ndichiti imi mutarise shoko rinoti, mutungamiriri, mutungamiriri. Munoziva, ndine chiitiko chandakasangana nacho musango. Mutungamiriri, munhu anokuratidza kwokuenda. Unofanira kuva nemutungamiriri kana usingazivi kwauri kuenda. Zvino ndajairana nokuvhima uye nenyika yakandipoteredza, ndakava nemukana wekusangana nevatungamiriri. Uye ini ndiri mutungamiriri pachangu muColorado. Nokuti ndinoziva nyika iyo, kwataifudzira mombe dzomumapurazi nezvakadaro, ndinogona kutungamirira muColorado. Zvino, mutungamiriri anofanira kuziva nzira. Anofanira kuziva kwaari kuenda, uye zvaari kuita, uye kuti anokuchengetedza sei munzira. Maona. Anofanira kuona kuti haurasiki. Mutungamiriri munhu wakasarudzwa. Hurumende inosarudza munhu uyu kana ari mutungamiriri. Uye zvino, kana uchifamba rwendo kupinda musango, umu dzimwe nguva mausati wajaira kupinda, hachisi chinhu chakanaka kuenda usina mutungamiriri. Kutaura pachena, dzimwe nzvimbo hautombogoni kuenda usinaye somuenzaniso. Canada, mutungamiriri anofanira kusaina rezinesi yako kumuchengeti wemhuka. Unofanira kusaina, uye ane mungava wokukuchengetedza. Kana pakawana chinokuwira, iye ndiye uchakupindurira. Anofanira kukuchengetedza. Anofanira kuona kuti haurasiki. Anofanira kuva nechokwadi chokuti haakuendese kumwe kwokuti hauzozivi nzira yokudzoka. Uye kana ukarasika, anofanira kunge achinyatsoziva nyika iyo zvokuti anokuwana nguva ipi zvayo. Anofanira kuziva zvose izvi kana kuti haangavi mutungamiriri. Haangapiwi rezinesi rokuva mutungamiriri. Pazvinhu izvi, dzimwe nguva unofanira kunge wafanorangana navo. Unofanira kufona, woita zvirongwa, wochengeterwa nzvimbo. Uye kana dzimwe nguva haana nzvimbo, saka hakwanisi kukutora, unenge wotombomira kwenguva pamutungamiriri wepanyika. Asi hautombodaro pamutungamiriri waMwari, akangogadzirira nguva dzose, akagadzirira nguva dzose. Zvino, kana ukasaita gadziriro idzi, iwe uchida kuita rwendo rwokupinda mumasango ausati wakambopinda, unogona kurasika, wofiravo. Une chikamu chimwe muzana chokubuda musango iro. Ndokunge risina kunyanya kutsina. Unenge une chikamu chimwe muzana chokubuda wega. Asi kana rakanyanya kutsina, ikoko hauna mukana wokubuda. Hapana nzira yaunogona kuzviita nayo nokuti unozozviona wapinda muchadzimira. Zvadaro waparara watopera. Zvino uchapararamo kana usina mutungamiriri anoziva nyika iyoyo uye anoziva kuti munodzokera sei kwamabva. Vazhinji venyu munoziva chinyorwa chamakaverenga gore rakapera paTucson, Arizona chemaBoy Scouts. Kunyange zvakadaro vakanga vakadzidziswa kuzvichengetedza vaiva mascouts. Uye vakanga vasiri mascouts vadzidzi vaiva mascouts akatopedza kudzidziswa. Ivo vakaita rwendo rwokupinda mumakomo ndokubva kwatanga kunaya dutu rechando. Zvemasikirwe zvakasandura chimiro chazvo. Uye vakatozoona varasika vose vakaparara. Uye chikonzero ndechekuti vaka chime chinhu kunze kwakashanduka kubva pamaitiro ezuva nezuva, ivo vakatadza kuziva kuti vobuda sei. Maona, zvino ndakanganwa kuti vakomana vangani vakapararira mugomo iroro. Kunyange vaiva nemahelikopta uye vaiva nevarwi ikoko nevanochengetedza nyika nevakangozvisarudzira voga kubetsera nevose, asi vakarasika, hapana akaziva pavaive. Uye vakatadza kuzvichengetedza. Vose vakapararira muchando nokuti vakanga vasingazivi kuti vari kuenda kumabvazuva here, chamhembe, madokero kana maodzanyemba, kumusoro kana zasi, kana kuti zvakamira sei. Zvose zvairatidzika zvakafanana. Zvino mutungamiriri anoziva paari zvisinei kuti kunze kwakamira sei. Wakadzidziswa kuita izvozvo. Anoziva zvaari kuita. Anoziva zvose. Anoziva maratidzikire ezvose. Saka anogona kunge ari murima agobata chimwe chinhu somuenzaniso echinoi chimwe chekare chinoshandiswa nemutungamiriri. Munoziva, kana uchingoona nyeredzi, munhu wose anogona kuziva kwaari kuenda kana ukatarisa nyeredzi. Uye unoda kutarisisa nyeredzi imwe chete isingashanduri nzvimbo painogara. Pane nyeredzi imwe chete yechokwadi, inyeredzi yekumusoro. Maona, imwe chete bedzi inomira panzvimbo imwe chete. Iyoyo inomiririra Kristu mumwe chete, zuro, nhasi nokusingaperi. Vamwe vangatetereka, asi iye anoramba akangodero. Chechi dzinogona kukudhonzera kunze kunzira iyi, kana dzimwe dzokudhonzera kunze kunzira iyo, asi kwete iye anoramba achingova mumwe chete. Zvakanaka, zvino, kana usingagoni kuona nyeredzi yekumaodzanyemba kuine makore, zvino mukacherechedza, kana ari masikati, uye warasika, kana ukacherechedza miti. Muti nguva dzose unomerera tusora pamakwati kudivi remaodzanyemba romuti, nokuti kuchamhembe kwomuti kunowana zuva nguva refu kupfuura kumaodzanyemba. Ko, kana kuine rima usingakwanisi kuona tusora utwo? Kana ukavhara meso ako ogorega kufunga chimwe chinhu. Wakavhara maziso ako wobata muti una makwati anotsvedzerera, wotenderedza maoko ako pamuti uyu sezvizvi kusvika minwe yako yasangana, uye wotanga kuifambisa uchitenderera muti uyu zvishoma zvishoma. Zvino ukazobata makwati paanenge akakora akatsemuka ndiko kumaodzanyemba. Kumhepo unokwanisa zvino kuziva kuti uri kuenda kupi kumaodzanyemba kana chamhembe. Uye nenzira iyoyo, pane zvinhu zvakawanda, asi zvinotora vatungamiriri kuziva kuti zvinhu izvozvo zvinoitwa sei. Ukatora munhu wozvake akauya ipapo anoti, handisi kumbonzwa mutsauko pazvirini. Maona, unofanira kunge wakadzidziswa kuita matungamiriro iwayo. Vakomana ava handipokani kuti vakanga vari mascouts anoziva, vaigona kusunga mafundo, vainge vachigona kuvesa moto vachishandisa matombo uye nezvakadaro. Asi kana pava pokuziva nzira yokubuda nayo, ndipo pane pfungwa. Ivo havana kuziva nzira yokubuda nayo, nokudaro vose vakaparara nokuti havana kuenda nomutungamiriri. Baba vakanga vasina kufunga makore maviri apfuura kuColorado. Vakapinda mumakomo nemwanakomana muduku ane makore anenge matanhatu kana manomwe okuberekwa. Vakaenda naye kundovhima nondo kekutanga. Saka vakakwira gomo. Mukomana muduku akati kuna baba vake, ndava kuneta kwira kumusana kwangu. Hatisati takwira zvakakwana, nondo dzichiri kumusoro. vakaramba vachienda nokuenda kusvikira murume aka haana kuziva waiva murume wajaira kugara muguta. Haana chaaiziva pamusoro pokuvhima kana kwokuenda. Murume wese anoziva chimwe chinhu pamusoro pemasango anoziva kuti nhondo hadzigari kwakakwirira. Hadziende ikoko kumusoro, mbudzi ndidzo dzinogarako, kwete nhondo. Dzinenge dziri zasi uko kwadzinofura, dzinofanira kuenda kwadzinowana zvokudya. Saka saizvozvo murume uyu wakafunga kuti ndikasvika kumusoro uko pane matombo ndichawana nhondo hombe. Wakanga amboona mufananidzo wedzimwe dzakamira padombo, saka wakafunga kuti aigona kuiwana ikoko. Musatevedzera zvinonyorwa mumamagazini, ini zvangu ini, ini zvangu ini, unopinda mumadzikirira. Izvozvo, panongova nechinhu chokuita ndechokutora mutungamiriri kuti muzoziva kuti muri papa. Uye baba vaya, pakakaruka pangotanga kunaya mvura kumusoro ikoko, imwe yemvura dzinongokaruka dzanaya. Uye murume uyu wakavhima kusvikira kwasviba ndokubva atadza kuziva kuti odzoka nokupi. Uyezve ipapo mhepo dzakatanga kuvhuvhuta nepamusoro pemakomo, uye iye achifambisa ndoku, unofanira kuziva kuti unorarama sei kana ukabatikidzwa uri kunze uku. Pane zvechimwe chinhu, ziva kuti unorarama sei. Ndakakwira miti ndikatsvedza ndichidzika nayo, ndikakwira miti ndikatsvedza ndichidzika, ndichikwidza nokudzika saizvozvo kuti ndirambe ndiri mupenyu. Ndakatora chando chine udzamu hwemafiti mana kumativi ose ndotsemura chitsiga nokuchiisa pasi. Uye ndakanzwa nzara yakaipisisa, uye ndikatsemura zvitsiga izvi nokuzvivesa kusvikira kwave kupisa nokunyungudutsa chando. Uye kwava kuma 1 o'clock mangwanani, 2 o'clock, ndaibvisa zvitsiga izvi ndorara pasi panodziya kuti ndirambe ndiri mupenyu. Uye unofanira kuziva kuti zvinhu izvi zvinoitwa sei. Uye murume uyu wakanga asingazivi zvaaita, wakaenda asina waizomutungamirira. Uye wakavhumbamira mwanakomana wake pachipfuva kusvikira wakamunzwa achioma nechando kusvikira afa. Kusafunga, dai akanga angotora mutungamiriri, ungadai akamudzosa achidzika negomo, zvisinei kuti yakanga yava nguva iyi, maona. Asi wakamirira kusvikira kwasviba, nokudaro haana kuzoona kuti nzira yake yaifamba nepi. Ndiro dambudziko rine makristo nhasi. Vanomirira kusvikira rima rauya, ipapo wozoona kuti wakauya usina mutungamiriri. Mutungamiriri, ko, wati wamboona munhu akarasika? Pane akambosangana nechiitiko chokudzosa munhu anga arasika here? Ndicho chinhu chinonzwisa tsitsi chawati wamboona. Kana munhu akarasika, anoita mupengo, haazivi zvaari kuita. Takabata mumwe murume kunze uko, mukomana anga arasika musango, uye aifunga aiva munhu aichengetedza mombe mumapurazi, asi anga ari munzvimbo isiri iyo akabva arasika akakomuka. Asi pavakazomuwana mushure memazuva matatu, aiva achimhanya somupengo achidanidzira nenzwi rake rose. Miromo yake yose yakanga yadyiwa, akanga arasa pfuti yake, uye akanga asisazive zvokuita. Zvino mukoma wake chaiye paaka, vakatozomubata ndokumusunga. Mukoma wake chaiye paakauya kwaari, akamurwisa kunge mhuka, akaedza kumuruma, akanga asingazivi kuti aripi. Sei? Akanga arasika. Uye kana munhu arasika, anenge ava muchinhano chokuvhiringidzika, uye haazivi kuti ari muchinhano ichocho, nokuti kurasika kwake kunokonzeresa fivhiri iyi paari, uye haasi kuziva kuti aripi uye ari kuzvibata sei. Ndizvo zvazviriwo kana munhu arasika kubva kuna Mwari. Anoita zvinhu zvaasingagoni kuita mazuva ese. Unoita zvinhu zviri kunze kwepfungwa dzezvingaitwa nemunhu. Munhu akarasika kubva kuna Mwari. Chechi yakarasika kubva kuna Mwari. Chechi yakabva pana Mwari, yakabva pamitemo yebhaibheri raMwari. Inoita zvinhu dzimwe nguva zvausingatarisiri kuwana muchechi yaMwari mupenyu. Vanounganidza mari vachishandisa mitambo yebhango, vachitamba rotari, makasi nezvese zvavanogona kuita. Vanodzidzisa chero zvavada, vachingoregerera zvose zvose, vachibhabhadzira munhu anobhadhara mari zhinji muchechi, uye nokuita zvakadaro, nokuvaregerera vachingoita zvavanoda. Ndizvozvo. Vachigadza madhikoni vakaroora runa kana rushanu kungoti zvivabve kuti zvavanoda zviitike. Pane chinhu chimwe chete chinofanira kuti chiitike. Ichi chinhu, mungava wako wezvaunofanira kuitira Mwari. Mira utaure zvokwadi. Kurasika, munhu wakarasika ari mudanho rokuvhiringidzika, anenge ava mupengo. Mutungamiriri ane kunzwisisa kwokuti ndinoenda sei uye chii chandinofanira kuita. Mwarimu, Mwari wakagara achingotuma mutungamiriri kuvanhu vake. Mwari haana kumbokundika. Anotuma mutungamiriri, asi munofanira kugamuchira mutungamiriri iyeye. Maona. Munofanira kuzvitenda. Munofanira kuenda nenzira yaanokuudzai. Kana mukapinda murenje, mutungamiriri wenyu akati, tava kuenda nenzira iyi, asi iwe wofunga kuti tinofanira kuenda nenzira iyo, magumo ako kurasika. Zvino kana iwe, Mwari anotitumira mutungamiriri, kuti atitungamiriri, tinofanira kutevera mutungamiriri iyeye. Hazvina mhaka kuti chii chatinofunga, chii chinoratidzika sechine pfungwa, uye chii chinoita sechinoshoreka. Hazvisi zvedu kupatsanura izvozvo. Mutungamiriri ndiye bedzi anofanira. Mwari mutestamende yekare wakatuma vaprofita vaiva vatungamiriri. Nokuti shoko ramwari raiuya kumuprofita vaiva vatungamiriri. Vairayira vanhu sezvatakanga tinazvo usiku hwapfuura zvaIsaya naUziya. Vakanga vakarayirwa uye vairayira vanhu nokuvatungamirira. Uye zvino Mwari nguva dzose waituma vatungamiriri vake, hahana kumbogara asina mutungamiriri. Mumazera ose, Mwari wakagara achingova nemumwe munhu waimumiririra panyika, mumazera ose. Zvino dzimwe nguva vanobva pamutungamiriri, kubva pagwara, sekutaura kwatingaita. Jesu paakanga ari pano panyika, hamurangariri here, Jesu achiti kuvaFarisee, imi vatungamiriri mapofu. Vatungamiriri mapofu, mapofu kuzvinhu zvepamweya, maona? Zvino vaifanira kuva vatungamiriri, vatungamiriri vavanhu, vavaitungamirira kuruponeso. Asi Jesu akati, muri mapofu, uye iye akati, vasiyei vakadaro, nokuti kana bofu rikatungamirira rimwe bofu, havangawiri vese mugomba here. Vatungamiriri mapofu. Oh, nyika yasvibiswa zvakadini nezvizvi kutungamirira kwamapofu. Haadi kuti uzembere pakunzwisisa kwako. Mwari haadi kuti uzembere pakunzwisisa kwako, kana papfungwa dzako, kana papfungwa dzakafungwa nemunhu. Mwari unotumira mutungamiriri, uye Mwari anoda kuti urangarire izvozvo, kuti mutungamiriri uyu, Mwari ndiye akamuisapo. Zvino tinofanira kumurangarira. Pano panoti, Jesu akati, handingakusiyi, asi ndichanamata kuna Baba, iye achakutumirai mumwe munyaradzi. Uye munyaradzi uyu, paaizouya, waizotitungamirira kuzvokwadi yose. Uye shoko raMwari izvokwadi. Uye shoko ndiKristu. Ndini nzira, nezvokwadi, neupenyu. Iye ishoko. Pakutanga kwaiva neshoko, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko raiva Mwari. Uye shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu. Naizvozvo kana tichitevera mutungamiriri wechokwadi, Mweya Mutsvene, iye waifanira kuzotiudza zvaakaona, zvaakanzwa, uye waifanira kuzotiratidza zvinhu zvaizouya. Amen. Hepanoi. Achakuratidzai zvinhu zvinouya. Uye zvino kana machechi nhasi ava kuramba izvozvo, tingatarisira sei zvachose kuenda kudenga? Mweya Mutsvene pawakatumirwa kwatiri kuti uve mutungamiriri, tinotora mumwe mukadhinari, mumwe bhishopi, mumwe mukuru mukuru, kana mumwe wakadara kuti atitungamiriri, apo Mweya Mutsvene uri iwo wakapiwa kuti utitungamiriri. Uye Mweya Mutsvene nguva dzose unotaura pamusoro peshoko. Ndine zvizhinji zvokukutaurirai, asi hamugone kuzvinzwisisa iko zvino, asi kana iye auya, achakutungamirirai kwazviri. Ndicho chikonzero pachifanira kuuya zvisimbiso. Panoperera chisimbiso chechinomwe, chakavanzika chaMwari chichapedziswa. Chokuziva kuti Mwari ndiani, zvii zvaari, anorarama sei, unhu hwake, umunhu hwake. Munofanira kunge makwidza nzira yose kusvika apa, panguva iyo. Maona, tichisvika pachimiro chizere chevanakomana nevanasikana vaMwari. Chechi yakasukwa muropa raKristu. Yakatengwa pasina mari, yakabhadharwa neropa raJesu Kristu. Zvino, hepanoi, mutungamiriri, uye mutungamiriri wakabva kuna Mwari. Zvino tiri kupfuura nemurenje, uye tiri munzira kuenda kune imwe nzvimbo, uye hatikwanisi kufamba tisina mutungamiriri uyu. uye ngaba shaye mumwe angaedza kutsiva nemumwe mutungamiriri. Kana ukazviita anokuratidza nzira isiriyo. Mutungamiriri uyu anoziva nzira. Anoziva nzira iyi yose. Anoziva pfungwa yose iri mumwoyo mako. Anoziva munhu wese ari pano. Anoziva kuti iwe ndiwe ani nezvawakaita nezvese pamusoro pako. Mutungamiriri waMwari, Mweya Mutsvene, uye anozarura zvinhu kwauri. Uye achakutaura zvinhu zvakanzwa, anokwanisa kudzokorora mashoko ako, otaura zvawakataura. Amen. Anokuudza zvawaiva, zvauinazvo, kwauri kuenda. Mutungamiriri, mutungamiriri chaiye. Anokutungamirira muzvokwadi yose, uye shoko rake izvokwadi. Zvino, Mweya Mutsvene hauzomboiti kuti amen kudzidziso dzakaitwa navanhu. Unongotsigira shoko raMwari neamen, nokuti ndizvo zvazviri. Mweya Mutsvene haukutungamiriri kune imwe nzira. Zvino chinoshamisa ndechichi chokuti isu tose nemasangano edu makuru nezvinhu tinoti mumwe nomo wedu anotungamirirwa noMweya Mutsvene, asi ipo paine musiyano pakati pedu tese wakaita sokusiyana kwemasikati nousiku. Asi apo Pauro mufarisei uya mudiki akagamuchira Mweya Mutsvene paakabhabhatidzwa naAnania, akaenda kuArabia akanodzidza kwemakore matatu akadzoka, uyezve haana kuzombobvunza chechi pamusoro pechii zvacho kwemakore gumi nemana. Zvino paakauya akasangana naPetro, mukuru wechechi paJerusarema, vakanga vakafanana padzidziso. Sei waiva Mweya Mutsvene mumwe chetewo. Apo Petro akabhabhatidza muzita raJesu Kristu, Pauro akaita zvimwe chetezvo asina angamuudza. Petro paakadzidzisa pamusoro peribhabhatidzo roMweya Mutsvene nekucheneswa nezvakadaro, Pauro akaita zvimwe chetezvo asina kumbobvunza chechi, nokuti wakanga ari mutungamiriri mumwe chete. Zvino tingavei nhasi kana vanhu vachiramba chokwadi ichi? Petro paakadzidzisa zvaakaita pamusoro pekuisa chechi mugwara, Pauro waiva nedzidziso imwe cheteyo, nokuti vaiva nomutungamiriri mumwe chete. Mutungamiriri haasi kuzotora mumwe omuisa munzira iyi, nokutora mumwe omuisa munzira iyo, nokutuma mumwe kumabvazuva uye mumwe kumadokero. Anokuchengetedzai muri pamwe chete. Uye dai tangorega Mweya Mutsvene watichengetedza pamwe chete, tinova vamwe chete. Kana tikasangotendera diabolosi kukubvisai okupinzai munzira yakatsauka, tinobva tava mwoyo mumwe, ndangariro imwe, mumwe chete nomweya mumwe, Mweya Mutsvene mutungamiriri waMwari achatitungamirira kuzvokwadi yose. Ndizvozvo. Asi unofanira kutevera mutungamiriri wako hongu changamiri. Tarisai Nikodhimo, waida mutungamiriri kunyange akanga ari munhu akadzidza. Wakanga ari mudzidzisi ava namakore anenge makumi masere okuberekwa. Wakanga ari weFarisei kana weDare Sanhedrin, Kanzuru Association yavaparidzi. Wakanga ari mumwe vakuru vavo, mudzidzisi muIsraeri, mazvikokota pazviri. Pafunge mazvikokota mudzidzisi. Hongu, waiziva mirayiro, asi pazvakasvika pakuzvarwa patsva, waida mutungamiriri. Waiva nenzara nako, waiziva kuti paifanira kuva nechimwe chinhu chakasiyana. Mazviratidziro akaita kuna Kristu usiku uhwo anotijekesera izvozvo. Uye zvakajekesawo izvi zvemanzwiro avamwe vose, asi hapana kana mumwe wavo wakava nako nako kushinga kwaaiva nako. Hapana kana mumwe wavo waigona kuuya ipapo akaita zvaakaita. Imi mose vanhu, munowanira Nikodhimo mhosva yokuuya usiku? Wakasvika ipapo, wakasvika. Ndinoziva vamwe vanhu havagoni kana kutombotanga masikati kana usiku, asi iye wakaendako. Uye waida mutungamiriri akati, mudzidzisi, isu veDare Sanhedrin tinozviziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Wakazviziva sei? Wakanga asimbiswa. Maona, waida kuziva kuti kuzvarwa patsva kwairevei, ndokunanga chaiko kuna chaiye, nokuti Mwari wakanga asimbisa kuti uyu Jesu ndiye waiva mutungamiriri wake. Tarisai zvaakataura, mudzidzisi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu angaita zvinhu zvamunoita imi kusiya kwokunge Mwari anaye. Yakanga iri tsigiro apo yokuti makanga muna Mwari mupenyu mukati make. Zvaakapupura, handisi ini ndinoita mabasa, ndiBaba vangu vanogara mandiri. Zvino kwazvo ndinoti kwamuri, mwanakomana haagoni kuita chinhu maari, asi zvaanoona Baba vachiita ndizvo zvinoitwawo nemwanakomana. Baba vanoshanda, ini ndoshandawo saizvozvo. Namamwe manzwi, Mwari waimuratidza zvokuita, iye woenda kundozviita. Hapana chaiita kusvikira Mwari amuudza kuti azviite. Amen. Ndizvo zvakanyatsonanga zvacho. Dai tikafamba nokumirira kusvikira Mweya watifambisa kuti tizviite. Ndizvozvo. Uye saizvozvo tozonyatsorasika muna Kristu zvachose zvokuti haazombofaniri kutisunda sezvaanondiita. Asi paanongoita kakugutsirira musoro wake kekutanga unobva watogadzirira uye panenge pasisina chingakumisa nokuti unoziva kuti uku ndiko kuda kwamwari kwaida mutungamiriri wakanga ari mutungamiriri akasimbiswa waigona kutungamirirwa nomutungamiriri uyu nokuti waiziva kuti mutungamiriri uyu wakafemerwa namwari waiziva kuti tsika dzaakashandira pamwe chete nevafarisei vasadhuse nevamwe vazhinji wakanga ashandira zvitendwa izvi nguva dzose asi pasina chinoitika asi zvino pakanga pauya munhu waizviti iye ndimesiya wakavimbiswa womubhaibheri zvino wakauya ndokuita mabasa chaiwo amwari jesu akati kana ndikasaita mabasa ababa vangu naizvozvo musanditenda asi kana musingagoni kunditenda tendai mabasa andinoita nokuti anopupura nezvangu naizvozvo ndiko kusaka Nikodhimo akati mudzidzisi tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna mwari nokuti hakuna munhu angaita zvinhu izvi zvamunoita kana mwari asinaye maona waida mutungamiriri kunyange aiva mudzidzisi wazvo waiva mudzidzisi wechechi yake waiva noruremekedzo uye waiva nenzvimbo dzaizikanwa uye aiva munhu mukuru pasina kupokana vanhu munyika yose vaimuremekedza asi pazvakasvika pakuzvarwa patsva waida mutungamiriri nesuvo tinoda hongu tinodawo mutungamiriri Cornelio waiva murume mukuru airemekedzwa wakavaka machechi wairemekedza majudha nokuti waiziva kuti manamatiro avo ndiwo aiva akarurama uye waipa zvipo uye wainamata zuva nezuva asi pakauya mweya mutsvene chimwe chinhu chakanga chawedzerwa kuchechi iye waida mutungamiriri mwari wakamutumira mweya mutsvene wakautuma muchimiro chomunhu petro nokuti petro achiri kutaura mashoko awa mweya mutsvene wakauya pamusoro pake mwari wakashandisa mutungamiriri kubudikidza napetro wakaushandisa nokuti wakatungamirira Koniriyo kunzira yakarura uye achiri kutaura mweya mutsvene wakauya pavatorwa vasati vari majudha zvino iye akati pane acharambidza here mvura kuti ava varege kubhabhatidzwa maona achiri mutungamiriri achitaura kwete petro nokuti avo rakanga riri boka revajudha kana kuti vatorwa vasina kuchena vakasviba kwaari uye wakanga asingatodi kuendako asi mutungamiriri akati ndiri kukutuma unoita zvinhu zvausingafungi kuti ungaita kana mutungamiriri ava kunyatsokutonga kana wamutendera kukutungamirira oh zvinoshamisa sei kutungamirirwa nemweya mutsvene ndiye mutungamiriri zvakanaka wakataura nomuna petro akamuudza zvaaifanira kuita zvino vose pavakagamuchira mweya mutsvene akati hatingarambidzi mvura tichiona kuti ava vagamuchira mweya mutsvene sezvatakaita isu pakutanga ndokubva avabhabhatidza muzita raishe jesu zvino ndiani wakamutungamirira kuita izvozvo mutungamiriri waiva maari jesu haana kuvaudza here musafunga kuti muchazondotaurei nokuti hamusimi munenge muchitaura ndibaba vanogara mamuri ndivo vanotaura amen muranda wekandasi aidzika kubva kujerusarema zvino mwari waiva nemutungamiriri panyika panguva iyoyo mweya mutsvene uye aiva nomurume zasi uko wakanga akazadzwa nomutungamiriri uyu wakanga asitombori muparidzi wakanga akaita somudhikoni uye wakanga ari zasi uko achipodza vanorwara nokudzinga madhimoni achikonzera kushamisika kukuru nomufaro mukuru muguta waiva namazana avanhu vakamuunganira mutungamiriri ndokuti zvakwana ngatidzokere nenzira iyi hahana kuita nharo nomutungamiriri wake usambofa wakaita nharo neshoko romutungamiriri wako mutevere ukasadaro unoguma warasika uye rangarirai kana ukamusiya wava wega saka tinoda kugara pedyo nemutungamiriri saka ari munzira akati chisiya boka iri zvino Firipi uye uchienda murenje umo musina kana munhu asi ndiri kukutuma ikoko zvino kunenge kwava nemumwe munhu pandichange ndakusvitsa ikoko epanoipo yamuranda wekandase ari ega waiva munhu mukuru wamambokadzi wezasi kuethiopia saka waidzika achiverenga bhuku raisaya uye mutungamiri ndokumuti swedera pedyo nengoro iye ndokuti unonzwisisa here zvauri kuverenga iye akati ndingazvonzwisisa sei pasina munhu anonditungamirira oh ini zvangu asi Firipi waiva nemutungamiriri amen wakabva atangira pagwaro rimwe chete iroro ndokumuparidzira kristu amen mutungamiriri kwete kumuudza zvimwe zvitendwa wakamutaurira pamusoro pemutungamiriri kristu uye akamubhabhatidza kunze uko mune imwewo mvura zviro kwazvo ndizvo zvayaiva oh ndinozvida sei izvo israeri payakabva muijipita ichienda kunyika ichipikirwa muna exodo 13:21 mwari waiziva kuti havana kumbofamba nenzira iyi paingova namamaira makumi mana bedzi asi vaida chimwe chinhu kuti chiende navo vaigona kurasika saka iye mwari wakavatumira mutungamiriri exodo 13:21 inoreva zvakaita sezvizvi ndinokutumirai mutumwa wangu pamberi penyu shongo yemoto kuti ikuchengetedzei muri munzira kuti ivatungamirira kuenda kunyika iyi yechipikirwa uye vana vaisraeri vakatevera mutungamiriri iyeye shongwe yomoto usiku gore masikati vayaimira ivo vaimira vayaifamba ivo vaifamba uye paakavaswededza pedyo nenyika iyo ivo vasati vakodzera kuyambukireyo akavatungamirira vachidzokera kurenje zvekare hahana kugona kuenda navo ndizvo zvazviri kuchechi nhasi hazvina kupokana kuti pava nekutsungirira kwamwari nhasi sezvazvaiva mumazuva anowa chechi ingadai yakatoenda kare dai yakanga yatsiurika nokugadzikwa muurongwa asi iye anofanira kutitungamirira achititenderedza nokutitenderedza nokutitenderedza israeri haina kuziva kuti pavaidanidzira vachiona varwi veijipita vafa mabhiza anyuzwa mumvura ngoro dzafarao dzapirigurwa vawana kukunda kwavo mozisi ari mumweya achiimba mumweya miriamu achitamba mumweya uye vanasikana vaisraeri vachimhanya vachikwidza nekudzika napamahombekombe vachidanidzira nokutamba vakanga vatova mazuva mashomanana bedzi kubva kumukaka nouchi havana kuziva kuti yaiva kure navo makore makumi mana nokuti vakatanga kunyunyutira mwari nomutungamiriri zvino tinozviwana isu tava munzira imwe cheteyo ndichaenda kushiriftport ndabva pano mweya mutsvene wakaburuka pazuva rokuvonga makore makumi mashanu apfuura mulouisiana pazuva rokuvonga chechi yadonha zvakadini kubva panguva iyo munozviona here kuti chechi yeroma katorike payakatanga yaiva chechi yependekosti ichi ndicho chokwadi ndizvozvo yaiva chechi yependekosta asi vanoremekedzwa vakatonhora vakatanga kupindamo ndokushandura magwaro amwari kuvafananidza netsika dzavo vachiwedzera kwaari zvitevedzwa nezvakadaro zvinoonai kuti zvii zvavanazvo hapachina kana chipenga chegwaro mazviri vakatsiva chimwe nechimwe chinhu chimeri chechingwa chakatsiva mweya mutsvene kusasa kwakatsiva kunyudza mumvura vakatsiva ishe jesu kristu nababa mwanakomana nomweya mutsvene vakatsiva zvinyorwa zvikuru zvose izvi zvamwari zvaakatinyorera pasi zvinovava kure kure chaizvo kuresa nedzidziso yemagwaro uye pendekosti yakaburuka muruziana makore makumi mashanu apfuura uye kana ikaramba iripo mamwe mazana maviri amakore ichange yava kure kupfuura chechi yekatorike pairi kana ikaramba ichidonha nemadonhero ayanga ichiita makore makumi mashanu avo apfuura nokuti vari kungowedzera kwariri nguva dzose vachiramba vachingodaro vaparidzi vechinyakare hapasisina shumiro dzekuparidza mumigwagwa hauchambonzwi kana neimwe chete chose chatinacho iboka rezvehollywood rakawedzerwa pazviri madzimai akageva vhudzi akapfeka zvikabudura akazvipenda nezvimwe zvose vachizviti makristu mumwe riki muduku ane gitare achimhanya achikwidza nokudzika ipapo madzimai akapfeka dhirezi rakati mbambamba seganda riri pasoseji sokunge ganda riri kunze ndingangoti vachizvizunza vachitenderera papuratifomu vachimhanya vachikwidza nokudzika papuratifomu vachidzana mhete dzakarembera panzeve uye vaine kugerwa kutsva kwavana mai muridzi wenyika ipapo vozvidaidza kuti chikristu chatinoda kunamata kwakare kwakatumwa namwari kunopisa kunozopisa zvenyika kubva muchechi tinofanira kudzokera kumweya mutsvene nomoto kudzokera kuchinhu chinopisa tsvina chinodzosa kuparidza kwekare chinoita kuti denga rive rakakwirira nokuita kuti gehena ripise kuparidza kwakananga sefuti tinoda kuparidza kwakadaro asi ukazviita nhasi ungano yako inovhotera kukudzinga dzimwe nguva vaparidzi vakanaka vanotsautswa neungano dzavo ndiko kusaka ndisina sangano ndine muzinda mumwe chete unobva kudenga kwese kwaanondituma ndiko kwandinoenda chose chaanotaura ndicho chandinotaura hatidi sangano chechi ino ikangotaura bedzi pamusoro pokuita sangano vatorasikirwa nomufundisi wenyu ipapo handimbomiriri izvozvo kana kwemaminitsi mashanu chaiwo chechi yose yakaita sangano yakapinda mukupara uye ndiudze imwe isina kudaro uye ndiudze imwe yakazombomukazve mweya mutsvene unotumirwa kutungamirira chechi kwetewo rimwe boka ravanhu rume mweya mutsvene ndiwo uchenjeri hwose vanhu vanotonhora voshaya hanya mwari wakavaudza kuti aizovatumira mutungamiriri iye waizovatungamirira munzira uye nguva dzose pavaitevera shongwe yomoto vainge vakarurama wakavatungamirira kusvika pagedhe renyika ichipikirwa zvino ndipo paaifanira kusvika zvino joshua murwi uya mukuru rangarirai zuva riya raakavaudza zvichene sei zuva retatu mwari achazarura jorodhani zasi uko tobva tayambuka zvino tarisisai zvaakataura ndinozvida izvi mugwaro akati garai pedyo muri mumashure meareka nokuti hamuna kumbofamba nenzira iyi areka chaiva chishoko musafamba nenzira dzamasangano enyu zvino garai kumashure kweshoko nokuti hamusati mambopfuura nenzira ino uye hama kana pane nguva apo chechi yechikristu inofanira kuzviongorora ndeiko zvino tatovapo iko zvino apo musangano mukuru uri kuitwa izvozvi kuroma kusiyana kuri kuitwa mubatanidzwa wamachechi apo masangano ose anobatana pamwe chete kuumba mufananidzo wechikara izvi chaizvo zvinotaurwa nebhaibheri uye munoziva zvatataura mangwanani ano mumharidzo uye hepanoi zvinhu zvose zvanyatsosvika pamukova vanhu vachiri kungotevera dzidziso dzavanhu zviri nani umire sere kweshoko shoko richakutungamirira kuti uyambuke nokuti shoko ndikristu uye kristu ndimwari uye mwari ndiye mweya mutsvene gara sere kweshoko hongu changamire gara nemutungamiriri uyo gara seri kwaro usaenda mberi kwaro gara shure kwaro rega rikutungamirire usaritungamirire rega riende joshua akati zvino hamuna kumbofamba nokuno hamuna chamunoziva pamusoro pomugwagwa uyu ndiro dambudziko nhasi haudi mutungamiriri kuti akutungamirire uchidzika nenzira yakapamhama unoziva tunzira twese nezvimwe zvose munoziva nzira yese inosvika kuchivi hapana manga muri pano nguva refu hakufaniri kuva nemumwe munhu angaedza kukuudzai pamusoro pazvo munoziva nzira dzokudimurira dzokuita izvozvo zvose ndizvozvo chivi chose munoziva zvose pamusoro pacho hapana munhu anofanira kukuudzai kuti munoba sei munoziva zvose pamusoro pazvo hapana munhu anofanira kukuudzai kuti munotuka sei munozviziva izvozvo hapana munhu anofanira kukuudzai kuti munoita zvinhu izvi zvakaipa sei nokuti zvakanamirwa pamuti wose kwese kwese asi rangarirai imi vanhu vari makristu mayambuka miri mapinda mune imwe nyika makazvarwa patsva mava munyika nyika yedenga mava munyika ichipikirwa munogona kutarisa munoziva nzira yenyu pano ini zvangu ndizvozvo munoziva kuti chii kuti munoita sei pamakasi munoziva zvamadhaiza kana rikatenderera kuti zvinorevei nezvose zvakadaro asi kana pava pakuziva utsvene nokururama nesimba ramwari uye kuti mweya mutsvene unoshanda sei nezvaunoita zviri nani ugare seri kweshoko mutungamiriri maona hausati wambopfuura nenzira iyi zvino unoti ndanga ndiri munhu akadzidza ndanga ndine madhigiri maviri kucollege zviri nani uzvikanganwe hongu changamiri ndakaenda kuseminari zviri nani uzvikanganwe hongu zviri nani ugare shure kwemutungamiriri murege akutungamiriri anoziva nzira iwe hauzivi hausati wambopfuura nenzira iyi zvakanaka unoti ivo vakapfuura nayo ona kana vakapfuura nayo jesu akati avo vakafamba nenzira iyi zviratidzo izvi zvichavatevera muzita rangu vachadzinga madhimoni vachataura nendimi itsva kana kubata nyoka kana kunwa zvinouraya hazvingavakwadzi vakaisa maoko avo pamusoro pevanorwara vachapora vazhinji vavo vanoramba izvi vanozviramba vanoti hazvina kutombofemerwa havasi kutevera mutungamiriri vari kutevera zvitendwa zvevanhu Zviri nani ugare shure kweshoko nokuti hamuna kutomupfuura nenzira iyi munoziva. Asi wakazvarwa pacha ukazvarwa muutsvene hauona kutombofamba nzira iyi kumashure. Ukapfuura nenzira iyi unofanira kupfuura nemuutsvene nokuti inyika itsva, upenyu hutsva, vanhu vatsva. Unouya kuchechi wonzwa mumwe munhu achisimuka odanidzira, "Mwari ngaarumbidzwe, hareruya!" Sei uchati, "Ini zvangu havana kumbobvira vaita izviri muchechi yangu, ndinosimuka ndobuda panze." Maona, chenjera iwe, gara shure kweshoko zvino, rega mutungamiriri akutungamirire. Achakutungamirira muzvokwadi yose okuzarurira zvinhu izvi zvandataura kwamuri pamusoro pazvo. Achakuratidzai izvozvo, achakuudzai zvinhu zviri kuuya, mutungamiriri wechokwadi. Usaenda kumabhishopi, enda kumutungamiriri. Usaenda kuna ani kana ani, asi kumutungamiriri. Ndiye akatumwa kukutungamirira, ndiye oga achazviita. Mwari akakupai mutungamiriri. Tora nzira yaMwari yaakakupai. Dambudziko racho nhasi nderekuti vanhu vanouya kuchechi vanogara kwamaminitsi mashomanana poitika zvinhu zvavasina kujaira. Ndakayembura mumwe mudzimai muduku wakabva kuchechi yakatonhora inonamata zvetsika, takangomisira munamato. Mwari ari kuzopodza mudzimai muduku uyu. Wakanga asingazvinzwisisi izvi, hapana chaaiziva pamusoro pazvo. Wakapinda akati iye wakanga asingazivi, asi ndakamuudza ndikati, "Uya uzondiona." Waiva mudzimai wainyara-nyara uye ukasaririra kumashure, asi mutungamiri wakaramba achingomuudza kuti, "Ramba uchienda." Akazvibata ndizvozvo. Maona, imhaka yokuti Mweya Mutsvene unotitungamirira kuzvinhu izvi. Maona, Mwari ari nzira yaakapa. Mati mamboona here madhadha achibhururuka achidzika kuchamhembe? Zvakanaka, zvinorangarirai, dhadha iri diki rakazvarirwa uko pane imwe nzvimbo muchidziva. Harizivi kuti mabhazuva ndeapi, mbaudzanyemba, madokero uye chamhembe. Harina chimwe chinhu charinoziva kunze kwedziva iroro riri pamusoro mumakomo emucanada. Harina kumbobva mudziva iro, asi rakazvarwa riri mutungamiriri. Dhadha diki iri rakazvarwa riri mutungamiriri. Uye chinhu chokutanga, humwe usiku panouya chando chizhinji chichinaya pamusoro pemakomo. Chii chinoitika? Chando chinopfuura naipapo. Ndinogona kufungidzira richihuta richiti, "Amai, izvi zvinomboreveiko?" Maona, ranga risati rambotonhorwa nechando ichi, rinotanga kucherechedza nzvimbo yakapoteredza. Rinotanga kuona mhenderekedzo dzedziva pachitanga kuita chando, chando chichiuya padziva. Harizivi, asi kamwe kamwe rakazvarwa kuti rive mutungamiriri weboka ramadhadha. Rinosvetuka kubva pakati pedziva iri parinenge rarohwa nacho. Ungazvipa zita raunoda, tinokuti kufemerwa, kana kuti ungakuti, "Oh, zvemazvarirwe chero zvazviri." Rinobuda kubva pakati pedziva iroro rogoisa mine yaro mumhepo rigoenda richiti, "Honk, honk, honk, honk." Zvino dhadha rose riri mudziva rinomutevera. Nemhaka yei? Nokuti anoziva mutungamiriri wavo kubva pamaririro ake. Kana hwamanda ikarira zvisinganzwisisiki, ndiani ungazvigadzirira kuenda kuhondo? Ndizvozvo, ndiani ungazvigadzirira kuenda kuhondo kana hwamanda ikarira zvisinganzwisisiki? Zvakanaka, kana dhadha diki iri rikapa hongi isinganzwisisiki, ndiani ungazvigadzirire kubhururuka? Dhadha duku iri rinoisa muromo waro mudenga kunze uko rodanidzira, "Hongi honk, hongi honk." Uye dhadha rose duku rinobva rauya kwariri, "Hongi honk, hongi honk, hei anoi." Mufaro mukuru wakadai waanova nawo ipapo pakati pedziva, achingotenderera nokutenderera nokutenderera. Mushure mekanguva rinonzwa kusundwa kuchiuya pariri, rinofanira kuchifamba zvino. Rinogadziridza mapapiro aro maduku robhururuka kubva mudziva iro, ropinda mumhepo, rotenderera runa kana rushanu, uye rochibva ranyatsonanga kuLouisiana sekugona kwose kuri mariri. Dhadha rose riri kumashure kwaro, "Hongi honki, hongi honki, hero riri kuuya." Sei mutungamiriri! Amen! Madhadha anoziva mutungamiriri wavo, chechi haizivi. Hongu rinoziva zvokuita. Tarisai madhadha ekare aya achibva uko kuAlaska. Zvino pane mukono mukuru nguva dzose unovatungamirira, uye madhadha aya anofanira kutarisisa gono iri zvakanyatsonaka. Anofanira kuziva kuti gono iri riri kutaura pamusoro pei. Matimambo verenga here pamusoro pazvo mumagazini rinonzi Look makore mana apfuura apo mukono wedhadha iri imwe nguva rakanga risingazivi zvaraita rikatungamirira boka remadhadha nzira yose kuenda kuengland ndizvozvo akanga asina kumbozikanwa kuengland nemhaka yei haana kumbocherechedza muo mutungamiriri wavo dhadha gono iri harina kuziva kwarakanga richienda zvino ava ikoko haachazivi kuti odzoka sei ndiro dambudziko ratinaro pamadhadha ose aya nhasi achiri kungobhururuka anoti magazini reruku rakati madhadha aya akasvika ndokubhururuka achitenderera nokutenderera pamusoro peengland asi haachazivi kuti anodzokera sei ndizvo zvazviri nemamwe madhadha andinoziva pane boka guru rine musangano mukuru wakareba paine mufangeri anouya kuzoparidza rumutsiriro kwakanguva asi hamusi kuziva kwamuri kuenda kungobhururuka muchitenderera nokutenderera nokuti mune dhadha gono rinokutungamirirai muchimhanya nhange mutange yemasangano musingadzokeri kushoko ramwari musingadzokeri mukubhabhatidzwa nomweya mutsvene zvino tingashamisika kuti sei tisina rumutsiriro mumazuva edu maona munofanira kuva neruzha runonzwisika ruzha urwu ihwamanda yeivhangeri ichifema vhangeri shoko rose ramwari kwete zvitendwa kwete sangano asi bhaibheri mweya mutsvene zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda maona ipapo anodzika nenzira rimwe dhadha gono imwe nguva vakati rakaurayisa rimwe boka richiedza kubhururuka nawo murima risingazivi kwaraienda iro pacharo akarovera ose pamakomo kunze uko mamwe avo akapamuka pamuka akaputika zvamazviro kwazvo anofanira kuziva ruzha rwakanyatsonanga dhadha gono diki iri rikarira neruzha runozikanwa nemamwe ose anoungana ofara nokubva oenda akananga kuchamhembe anoenderei zasi uko ndiko kusingatonhori zvino kana mwari achipa dhadha pfungwa dzakakwana dzokuziva kunzvenga chando haangatongonyanyi here kupa chechi kana dhadha richigona kuita izvi nokuda kwemazvarirwo aro ko mweya mutsvene ungadii muchechi zvinofanira kutitungamirira kubva patsika dzekare nezvitendwa nezvimwe zvinhu tichipinda mukubhabhatidzwa nomweya mutsvene kunoshamisa zvinounza simba zivo mwoyo murefu umwari uye mweya mutsvene ndizvo zvatinotungamirirwa kwazviri nomutungamiriri chaiye nokuti haana chimwe chaanofema kunze kweivhangeri shoko ramwari bedzi zviro kwazvo munoda mutungamiriri apo vachenjeri vaya vakanga vasina chavanoziva pamusoro pamwari vaiva vemasaramusi vamasaramusi vakanga vari kunzvimbo dzekumabvazuva munoziva bhaibheri rakati taona nyeredzi yake kumabvazuva zvino tauya kuzomunamata vaibva kumadokero ndokutarisa kumabvazuva ndokuona nyeredzi yake kana kuti vakatarisa kumadokero ivo vaiva kumabvazuva tanga tiri kumabvazuva tikaona nyeredzi yake kumadokero maona taona nyeredzi yake kumabvazuva uye maona vakanga vari kumabvazuva patakanga tiri kumabvazuva takaona nyeredzi zvino tauya kuzomunamata ndinofungidzira ndichiona machinda aya achigadzirira kuenda ndinofungidzira mumwe wemadzimai avo achiti kwaari achiti imi marongedza zvose asi chinongedzo chenyu chiri kupi akati ha handisi kushandisa chinongedzo nguva ino akati muchayambuka makomo sei rangarirai vaifanira kuyambuka rwizi Tigris vopfuura nomumapani uye sei vakanga vane rwendo rwemakore maviri vari pangamera vaizorwuita sei akati zvakanaka musi kutora chinongedzo akati kwete muchafamba sei ndiri kuenda nenzira yakapiwa namwari nyeredzi iyo ichanditungamirira kusvika kuna mambo iyeye ndizvozvo takaona nyeredzi yake kumabvazuva tikaitevera nzira yose kusvika kuno kumadokero kuti tizomunamata ari kupi vakatevera nzira yakapiwa namwari vakabatwa nezvitendwa zvine chitsama zasi uko kwekanguvana vakapinda mujerusarema ndokutanga kukwidza nokudzika nomugwagwa ava vanhu vakanga vakapfeka zvakaisvonakisa vachiti ari piko wazvarirwe piko mambo wavajudha zvakanaka ndiye wakanga ari mukuru yaiva jerusarema zviro kwazvo chechi huyu inofanira kuziva chimwe chinhu pamusoro pazvo iye ari piko wazvarirwepi mambo wavajudha taona nyeredzi yake kumabvazuva tauya kuzomunamata iye ari piko sei vakaenda kuna mufundisi ningi ningi uye mupista mukuru ningi ningi hapana kana mumwe wavo waiziva pamusoro pazvo sei pane mumwe wazvarwa mambo wavajudha uripi vakanga vasingazivi asi kwakanga kune boka ravafudzi kudivi regomo vachingunokuva nenguva yakanaka hongu changamire nokuti vakanga vauya nenzira yakapiwa namwari saka vakaramba varipo uye zvakananga akabva ati regai ndikuudzei zvatinofanira kuita. Tinofanira kuva nemusangano weboka revatungamiriri. Saka vakadaidza musangano wekanzu reSanhedrin uye vakafunga kuti kana vaine chavanga vanzwa pamusoro pazvo. Kwete, hatina kumboziva chinhu pamusoro pazvo. Ndizvo zvazviri nhasi. Havana chavanoziva pamusoro pemutungamiriri uyu, mweya muchene uyu, unopodza, unozadza, unoponesa, unouya zvakare. Mutungamiriri wakatiudza zvinhu zvose izvi zvakaitika hetinoi tiri pakati pavo chaipo. Munzveri wepfungwa dzemwoyo havazivi chinhu pamusoro pazvo, vanozviti kuverenga pfungwa kana zvimwe zvakadaro. Havazivi chokutaura pamusoro pazvo. Saka munoona vachenjeri avo pose, rangarirai, pavakapinda muJerusarema nyeredzi yakanyangarika. Uye nguva yose kana uchitsvaka zvitendwa zvevanhu vemasangano kuti vakutungamirire kuna Mwari, rubetsero rwaMwari runobva pauri. Asi pavakafindikana nokuneta nazvo, vakazvisiya, vakasiya zvitendwa nemasangano evajudha ivavo, vakabuda muJerusarema. Ipapo nyeredzi yakaonekwa zvakare, vakafara nomufaro mukuru kwazvo. Vakaona mutungamiriri zvakare. Ndizvo zvazviri ukapinda chechi yakare yakatonhora inonamata zvetsika, zvino wozopinda mune yakanaka ine moto. Woona mutungamiriri achitungamirira, zvinopa musiyano wakadini. Hongu, takaona nyeredzi yake kumabvazuva uye tauya kuzomunamata. Joshua akati kwavari, imi teverai areka, nokuti hamuna kumbofamba nenzira iyi. Mwari haazombotenderi areka iyi kufamba nokumwe kunze kwokufamba mugwara. Munhu wose akaitevera, iyo ikayambuka Jorodhani. Ndizvo zvazviri nhasi nomweya mutsvene. Hongu, changamire. Chinhu chimwe chete bedzi chatinoziva kuti mweya mutsvene here kana kuti kwete, tinoona zvaunoratidza zvinoratidzwa zvichisimbisa shoko raMwari. Zvino nguva shoma yapfuura, boka rehama raiva neropa nemafuta, uye zvakanaka kana vachida kuti zvifambe nenzira iyoyo. Ini kwandiri haisiyo simbiso, inofanira kuva simbiso yemagwaro. Maona, nguva yose chero zvichisimbisa zvakataurwa naMwari, zvakanaka. Vakati, ichi ndicho chikonzero vakagamuchira mweya mutsvene, nokuti une mafuta muruoko rwako. Zvino, ini handiteveri izvozvo. Maona, kwete, handitendi kuti mafuta ane chokuita pazviri. Uye kana ropa iro riri iro richazopodza nokupa ruponeso, zvino chii chakaitika kuropa raJesu Kristu? Kana mafuta achipodza, ko mavanga ake? Maona, ndinoda kuti mutungamiriri auye anokuunza kuzvokwadi yeshoko. Ipapo unozoziva kuti uri mugwara uye wakagadzirira kuenda. Izvozvo wakagadzirira kubhururuka uchienda. Hongu, changamire. Hongu, nokuti sei? Mutungamiriri ndiye anoita kuti zvive zvamazviro kwazvo. Ndine gwaro pano, ndanga ndapa magwaro ayo, asi ndinoda kuverenga iri. NdiPetro wechipiri, chitsauko 1, ndima 21. Nokuti chiprofita hachina kuuya munguva dzakare nokuda kwomunhu, asi kuburikidza nevanhu vatsvene vaMwari vakataura pavaisundwa nomweya mutsvene. Chiprofita chakauya sei? Hachina kuuya nokuda kwomunhu, zvitendwa zvamasangano, asi nokuda kwaMwari. Apo vanhu vatsvene vakasundwa nomweya mutsvene. Iye akagara achingova mutungamiriri waMwari. Waiva mweya mutsvene, waiva mushongo yomoto, waiva mweya mutsvene. Munhu wose anoziva kuti iyeye waiva Kristu. Mozisi wakaramba ichipita, akakoshesa kushorwa kwaKristu, achikuti ipfuma zhinji kupfuura yeIjipita. Iyeye waiva Kristu. Zvakanaka, vanomira kunze uko vachiti, zvakanaka, iwe unozviti, nemhaka yei hausati wasvitsa makore makumi mashanu kuberekwa, iwe woti wakaona Abrahama? Iye wakati, Abrahama asati avapo, ini ndiri. Ini ndiripo, ndiye wakasangana naMozisi mushongo yomoto, mugwenzi raipfuta. Hongu, changamiri. Wakanga ari Mwari wakaitwa nyama. Kwete munhu wechitatu, munhu mumwe chete apinda muhofisi yakasiyana. Kwete vana Mwari vatatu, mahofisi matatu aMwari mumwe chete. Ndizvo chaizvo. Zvakanaka. Zvino magwaro, nguva dzose kana Mwari achipa, unopa zvakanakisisa. Mwari paakapa nzira yokuchengetedza chechi yake, wakapa yakanakisisa. Paakapa Adhamu naEvha mubindu reEdheni, chaakavapa raiva shoko rake. Iwe gara shure kweshoko iri, uchava wakachengeteka. Asi ukabva shure kwaro, zuva iroro rauchadya nezuva iro uchafa. Mwari haana kumboshandura maitiro ake, uye Satani haana kumboshandura akewo. Mapindiro aakaita muna Adhamu naEvha ndiwo mapindiro aanoita mavari nhasi. Sei? Nokuedza kushandisa njere pazviri. Zvino zvinonzwisisika kuti Mwari haangadaro. Mwari wakati, Satani akati, zviro kwazvo Mwari mutsvene haangaiti izvi. Zviro kwazvo anodaro, nokuti akati achadaro. Uye ndizvo zvinotaurwa nevanhu nhasi, Oh, imomirai, hauteli zino, kana ndichienda kuchechi, nukubadhera ziku mizangu, uye ndichiita izi, nezozo, mwari ungandira shira za suku. Kana muna asinga zari pacha, hanga tombo nzwisisi, umabuwa mwari. Maona, hapana pembezi, zvakanaka, inga maharawa, ineurombo, kana chembere, ineurombo, asime ya umunu, umkati, wakanaka. Nzira pezi ya wanga kwanisa kuona mwari nayo, leo kutiwa zari pacha, ndizo zobezi. Handina basa nukuti vaduku zvakadini, vachembera zvakadini, vaduku zvakadini, zvizva vakaita, vakaenda kuchechirungani, vanoziva masangano mangani, vanogona kudzokora zvitendwa kusvika pakadini. Unofanira kuzvarwa pacha kana kutoti hausi tombori panheyo kubvira pakutanga. Ndizvozvo chaizvo. Saka munoona, munoda mutungamiriri, unokutungamirirai kuzvokwadi, uye zvokwadi ishoko. Unokutungamirirai uye zvakagara zvakangodaro. Mwari haana chaanofanira kushandura nokuti haagumirwi nenjere uye anoziva zvakanyanya kunaka. Ari kose kose, anoziva zvose, ndiye zvose. Ndizvozvo Mwari zvaari, saka haafaniri kushanduka. Ndizvozvo ndiye musimbisi wenzira yaari kukutungamirira. Mweya mutsvene mutungamiriri ndiye musimbisi weshoko rimwe chete raari kudzidzisa. Zvinoruka wakatungamirirwa nomutungamiriri kutaura kuti endai munyika yose muparidze evhangeri yose kuzvisikwa zvose. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, usingatendi watotongwa. Uye zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda. Muzita rangu vachadzinga madhimoni, vachataura nendimi itsva, vachabata nyoka, vachanwa zvinouraya, vachaisa maoko pamusoro pavanorwara, vachapora. Uye Bhaibheri rakati vakabuda vakaenda kose kose vachitungamirirwa nemutungamiriri munoziva, vakaparidza shoko, zviratidzo zvichitevera. Chaiva chii? Mutungamiriri achisimbisa kuti icho chaiva chokwadi. Ndiwo maitiro aMwari, ndiwo manyorerwo azvakanga zvakaitwa. Ndiwo urongwa hwake, haangashanduki kubva pazviri nokuti haagumirwi nenjere. Amen. Haangashanduki kubva pazviri, ndiMwari. Ini ndinogona kushanduka, ndiri munhu. Iwe unogona kushanduka, uri murume kana mukadzi. Asi Mwari haagone kushanduka. Ini ndine pandinogumira, ndinogona kuita mhosho nokutaura zvisiri izvo. Tose tinogona kudaro. Asi Mwari haagoni kudaro, akagova Mwari. Sarudzo yake pakutanga yakakwana. Mwari nzira yaanoita nayo zvinhu panzvimbo ndiyo nzira yaanofanira kuita nayo nguva dzose. Kana akadaidzwa panzvimbo kuti aponese mutadzi, anomuponesa panheyo yechinhu chimwe chete. Nguva inotevera pakauya mutadzi, anofanira kuita nenzira imwe chete, kana kutoti akaita nenzira isiri iyo paakaita pokutanga. Amen. Ndinomuda, ndinoziva kuti ichi ichokwadi. Ndava nemakore makumi mashanu namatatu okuberekwa. Ndanga ndichiparidza evhangeri pano kwemakore makumi matatu nematatu nechidimbu. Handisati ndamboona izvi zvichikundika. Ndakazviona zvichiedzwa pandakatenderera kanomwe pasi rose muzvinamato zvemhando dzose nezvose pamberi pevazhinji vanosvika half ye miriyoni panguva imwe chete, uye hazvina kumbokundika. Handisi kutaura zvinobva mune rimwe bhuku, ndiri kutaura zvezviitiko zvandakasangana nazvo, nokuti Mwari unomira achitsigira shoko rake nokuriremekedza. Zvino kana uine imwe mhando ichitendwa, zviri nani uchatsochitarisisa. Asi Mweya Mutsvene unotsigira shoko raMwari. Muna Johani Mutsvene chitsauko 1 ndima 1 akati iye ishoko, ndiye mutungamiriri. Pakutanga kwaiva neshoko, shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko raiva Mwari. Uye shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu. Ini zvangu ini, Petro akatungamirirwa kutaura kuti pana mabasa 2:38 pakuti tinogamuchira sei Mweya Mutsvene. Akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti zvivi zvenyu zviregererwe. Zvino mutungamiriri achakutorai kubva ipapo. Hongu, ndicho chinhu chaunofanira kuita. Chokutanga, tendeuka zvivi zvako, usatenda kwako kuti wanga usingatendi zvinhu izvi. Tendeuka, zvino wozobhabhatidzwa. Zvino mutungamiriri unozokutora kubva ipapo. Maona, iroro ndiro basa rako. Ibasa rako kutendeuka. Ibasa rako kubhabhatidzwa. Zvino rinoziva basa romutungamiriri kukutora kubva ipapo zvichienda mberi. Kukutungamirira kubva pasimba kuenda kuzivo, kukuzvidzora kumwoyo murefu, kuumwari nokurudo nehama. Zvino Mweya Mutsvene wozokusimbisa. Maona, zvino wava chimiro chakazara chaMwari, munhurume waMwari chaiye, munhukadzi waMwari chaiye, akasimbisirwa muna Kristu. Ndinozvida izvi zvokuti akasimbisirwa muna Kristu. Hongu, Mako wakatungamirirwa noMweya Mutsvene kunyora Mako 16 kwazvo. Johani wakatungamirirwa paakanyora zvakazarurwa. Wakatungamirirwa nomutungamiriri. uyewo wakatungamirirwa nomutungamiriri kuti ati wose anobvisa shoko rimwe kubva mariri kana kuwedzera shoko rimwe kwariri iyeye achabviswa chikamu chake kubva mubhuku roupenyu. Zvino uchatsiwa sei shoko ramwari nechimwe chinhu wozoramba uchiti uri kutungamirirwa nomweya mutsvene? Hazvina musoro, handiti? Kwete, changamiri. Hazvina. Ndiye mutungamiriri wangu muupenyu hwose. Ndiye anonditungamirira kuupenyu. Ndiye wakanditungamirira kuupenyu. Uye ndiye upenyu hwangu. Pasina iye handina upenyu. Pasina iye hapana chimwe chandinoda. Ndiye zvose muna zvose. Munguva dzangu dzokutambudzika anomira neni. Zuro wakandiropafadza. Nhasi aita zvimwe chete. Chii chimwe chandingatarisira? Zvimwe chete nokusingaperi. Zita rake ngarirumbidzwe. Amen. Hongu changamire, wakazvivimbisa, uchazviita. Ndiye upenyu hwangu, ndiye mutungamiriri wangu, zvose muna zvose. Ndakavimba naye, ndakava nemiedzi yakaoma. Ndinoimba naye kwese kwandinoenda. Ndinoda kuti imi mudaro. Kana maenda kundowacha, imi madzimai, vimbai naye. Ukaenda kuguta, vimba naye. Pane imwe nguva yandakasvika pakufunga kuti ndinenge munhu anoziva zvomusango chaizvo. Munoziva, ndakanga ndavhima kazhinji chaizvo. Ndikafunga kuti ndiri nyanzvi, hapana ari kuzondi, handingamborasiki. Mai vangu vaiva chikamu chapakati nepakati cherudzi rwamaIndia, uye ndaizvifarira, ini zvangu. Handingamborasiki musango, ndinoziva pandinenge ndiri. Uye ndakaenda kuzororo rokufeveterwa nemhepo nomudzimai wangu. Ndakaita sokuti nyengerei mudzimai wangu zvishoma. Ndikamuti, unoziva mbiwa, chingava chinhu chakanaka kuti tichate musi wa23 gumi guru. Nokuti ndipo pandakanga ndaudzwa naShe kuti ndizviite. Uye ndakafunga, zvino kuti tingoita kazororo kaduku nemudzimai kokufeveterwa nemhepo, ndakanga ndachengetedza mari yangu kuti ndigoenda naye kumapopoma enayagara, toyambukira kuwadirondaga, tombondovhima zvishoma, maona. Saka ndakamutora naBilly, iye wanga achiri mudukuduku. Saka ndakamutora tikaenda kuzororo kunofefeterwa nemhepo, uyewo rwaiva rwendo rwokundovhima, muruziva. Saka ndakati chingava chinhu chakanaka chekuti tiite. Saka ndakatora mudzimai tikakwirako, uye ndakanyorera vaDenton, muchengeti wemhuka dzesango. Zvino isi taizonokwira mugomo Hurricane. Ini ndikati, vaDenton, ndiri kuuya ikoko, ndinoda kuvhima zvitsere nemi mumasutso ano. Iye akati, zvakanaka Billy, uya hako. Saka akati, ndichavako pazuva rakati rikati. Zvakanaka, mudzimai neni takakurumidza kusvikako nezuva rimwe chete naBilly. Saka imba iyo yematanda yakanga yakakiyiwa, asi pakanga paine chimusasa chokungobatsirika nacho musango imomo. Ipapo hama Fred Southman neni takamirapo nguva shoma yapfuura. Ndakaona mweya mutsvene wakamira ipapo, chiedza chiya cheyero chichifamba chichitenderera gwenzi, uye Fred akamira ipapo chaipo. Iye akanditi, uya pano, ndinoda kutaura newe. Mangwana akati, ngwarira, vane riva ravakakugadzirira. Akati, iva wakangwarira. Ndizvo here hama Fred? Uye ndakaenda ndikataurira mazana avanhu usiku uhwo ikoko kuVermont. Ndikati, pane riva randakateerwa, ndichariona kuti chii. Handizivi kwariri. Uye usiku hwakatevera chaihwo ndakariona richiuya hero iro. Akati, herinoiriva riya rakateerwa, hongu changamiri. Asi mweya mutsvene wakanditungamirira zvokuita, uye ini zvangu ndizvozvo chaizvo. Vazhinji venyu munoziva kuti chaiva chii. Handina nguva yokuzvitaura. Asi ndakamira ipapo panzvimbo iyoyo, nguva iyoyo kwakatanga kungotonhora musi uyu. VaDenton vakanga vachizouya mangwana acho. Ini ndikati, unoziva mudiwa, zvinganaka kana ndikavhima nhoro hombe yokuenda nayo kumba. Ndikati, ndakachengeta mapeni aya, uye tine nguva duku tichangochata. Uye ndikati, tingatowana nyama yedu yemuchando kana tikandovhima nhasi. Iye akati, zvakanaka, enda zvako Billy. Akati, zvinonorangarira kuti handina kumbogara mumasango aya. Akada, wakanga ari nzvimbo mamaira makumi maviri namashanu mumakomo, munoziva. Ndokubva ati, handina chandinoziva pamusoro peizvi. Uye akati, saka ini ndikati, zvakanaka, zvinonorangarira, ava makore maviri ndauraya zvitsere zvitatu. Kwaiva seri uko pamusoro pegomo iro. Uye ndikati, zvino ndichavhima nhoro huru uyezvo nechitsere. Ini ndikati, tinobva tava nenyama yedu yemunguva yechando. Zvakanaka, zvainzwika zvakanaka, munoziva. Zvino takatana mbambara, uye takawana marasha edu enguva iyoyo yechando. Uyezve ipapo Billy wakazitengesa, uye midhaneni takazviunganidza usiku ihwohwo mushure mokunge ndapedza kupatirura kwangu. Saka zvino ndakati, zvakanaka, ndava kutora pfuti yangu ndodzika zasuko. Ndikati, mune nhoro dzakawanda chaizvo mukati, ndichawana imwe. Uye ndikati, unoziva? Ndikati, ndinobva ndangoipfuura. Uyezve ndikati, ndichadzoka munguva shomanana iri kutevera. Iye akati, zvakanaka. Saka panakatanga kufamba tichienda kwakanga kwakati dzikirei uye upi neupi zvake wenyu imi vanhu vokuNew Hampshire uye vomuNew England munoziva zvazvinoreva kana mhute yauya kana kuti nzvimbo ipi zvayo mumakomo hauzombozivi kuti uri papi ndizvo zvobedzi haugoni kuona ruoko rwako pamberi pako saizvozvo ndakatanga kudzika nomune kaiita sekakoronga ndichidzika ndokubva ndayambuka muchinjiziri ndokukwira zvino ndakaona ingwe kudivi rino nenyika ndiro zita ramungaipa kumadekero isu tinoti dindingwe kumusoro uko vanoiti shumba yomugomo asi inongova mhuka imwe chete iyoyo asi ingwe ndo chaizvo zvairi ikatsi yerudzi rumwe chete yakareba mafiti anenge mapfumbamwe ichirema 150 kana 200 emapounds yakayambuka nzira ini ndikakurumidza kubata pfupti asi handina kukurumidza zvekukwanisa kuipfuura zvakanaka ndakafamba nepamusoro pegomo ndichitevera ingwe iyi ndichinyatsotarisisa mashizha ayaizungunutsa munoziva ndaikwanisa kuinzwa yaiva nemakumbo mana ndinoziva kuti yakanga isiri mhuka ine makumbo maviri makumbo ayo mana uye ndaiziva kuti yakanga isiri nhoro nokuti nhoro inobhidhaira zvino iyo yaigona kunyahwaira zvinyoronyoro katsi munoziva saizvozvo uye chitsere chinokanyaira chichipetapeta tsoka dzacho kana chichifamba saka ndakaziva kuti inofanira kuva ingwe uye yakanga iri seri kwedanda ndikasakwanisa kuiona kusvikira pandakazongoiona zvishoma yakabva yatoenda uye ndakatarisisa payakanga yazungunutsa mashizha munoziva uko kumusoro kwegomo uye yachidzika sezvizvi uye ndanga ndisingatarisisi gore iro rakanga richiuya nguva yose iyi munoziva mute ichiburuka ndakafamba ndichidzika ndokudzika nomumupata mukuru uye ndokupinda mumagiants ndichitevera ingwe iyi ndakafunga kuti ndichaibata mushure menguva shoma ndaiona nzvimbo ndomhanyira panzvimbo yakakwirira ndotarisa kwose kwose saizvozvi ndichingodongorera kuti ndione kuti ndingaiona here ndonyatsoteereresa ndoti kwadada ndofamba ndichidzika zvakare waikwanisa kunzwa kukwizirana mberi kwangu chaiko sokunge yaibuda maona yaigumira pamiti saka handina kukwanisa kuironda maona yakanga yangwara yakakwira mumiti ndokusvetuka kubva mumuti ichienda mune mumwe muti imomo yaiziva kuti handaigona kuironda ndakafunga zvisinei zvino ndakatanga kukwidza nemupata ndokubva ndanhuwidza wema wechitsere mukono wechitsere ndikafunga ichi ndichachibata zvino mukomana zvakanaka izvi ndakanhuwidza zvakare ndokufamba chinhambwe ndichienda mberi ndokunyatsotarisisa kuti ndione zviratidzo zvese uye nezvose hapana chandakaona ndakatendeuka uye ndokudzika nerimwe divi regomo ipapo ndakabva ndatanga kuona kwava kuita mhute shoma uye ndakanhuwidza zvakare ndikanzwa hwema hwaro pane imwe nzvimbo mhepo ndikati kwete zvino chii chaitika mhepo yanga ichiuya nokuku ini ndikauya hwema hwechitsere wadzika huchiuya nokoko zvino ini ndayambuka ndikatenderera zvino uye mhepo yava kubva nekudivi rimwe iri saka ndinofanira kudzokera pandafemedza chitsere ichi pokutanga ndoritevera kubva ipapo zvino ndava kudzokera ndakatarisa mhiri kwemupata ndokuona makwenzi achizungunuka uye ndadaro chimwe chinhu chitema chakafamba ndikafunga ndicho icho ndakaisa bara mupfuti nechimbi-chimbi ndokumira ndisingazungunuki uye payakadaro yakanga iri nhoro huru hombe chaiyo ndikafunga ndiyo chaiyo yandanga ndichida chaiyo ndakapfuura nhoro iyi ndikafunga zvakanaka handina kumbocherechedza mhando yenguva iyo pandakazopedza kuivhiya ndakatarisa ndokugeza maoko angu ndokuvhara banga rangu ndokuridzorera pakare uye ndakafunga mwari ngaakudzwe maiita ishe jesu mandipa nyama yangu yenguva yechando mwari ngaakudzwe ndokubva ndatora pfuti yangu ndikafunga ndichakwirazve nomupata uyu pano ndikazviti ngomana chiona dutu rava kuuya ndinofanira kubuda muno ndodzokera kuna miita nevamwe ndikati ndinofanira kukurumidza ndakakwira nomupata ndokuvhura mabhatani ebhachi rangu hombe dzvuku ndichimhanya ndichikwidza nomupata sezvizvi ndichitenderera chokutanga chakaitika munoziva ndakafunga ini zvangu ndakombukira ndava papi mhepo yanga yava kutovhuvhuta miti ichikwizirana ndokufunga pandachaikuona ndapapi ndatenderera ndinoziva kuti ndanga ndakanyatsonanga kugomo rehurricane asi ndakamira uye ndanga ndava kudikitira ndokufunga chii chanetsa pano ndanga ndafamba kwehafu yehour kana kuti maminitsi 45 asi handisi kuona panzvimbo pandakomuka napo ndakatarisa mudenga ndokuona nhoro yangu yakarembera ndakanga ndadzoka chaipo panzvimbo imwe chete iyoyo ndikafunga zvakanaka chii chandaita zvakanaka ndakatanga kuenda zvakare ndikafunga iko zvino ndinosvika ndanga ndisinganyatsocherechedzi chete ndakatarisisa mafambiro angu ese kwese kwese ndichitarisisa ndakaramba ndichitsvaka iwo makore achiuya ndakaziva kuti dutu rechando ranga richiuya mhute yakarembera ipapo ndipo pandakatanga kuona ndakafunga ndichaenda mberi zvishoma ndokuenda ndichienda ndichienda. Zvino ndakafunga. Zvakanaka. Zvino shamisa izvi. Zvinoita sekungeni. Ndamboona nzvimbo iyi. Zvino ndakatarisa. Ndokuona nhuri yangu yakarembera. Maona. Munoziva kuti ndanga ndava pai. MaIndia vanochiti chadzimira cherufu. Maona. Uri kufamba uchitenderera. Uchitenderera. Nakutenderera. Zvakanaka. Ndakanga ndafunga kuti ndiri mutungamiriri. Nyanzvi isingambogoni kurasika. Maona. Hapana aifanira kundiudza zvomusango. Ndaiziva nzira dzangu. Maona. Uye ndakatanga kuenda zvakare, ndikati, handingaiti mhosho iyi, ndikaona ndadzoka zvakare. Ndakafamba ndichikwidza nomupata zvishoma, zvino kwakanga kwatanga kuvhuvhuta. Oh, ini zvangu, chando kwese kwese, zvino kwanga kwava kutoda kutosviba. Uye ndakaziva kuti Medha waizofira musango usiku uhwo, kwakanga asingazivi kuti unozvichengetedza sei. Uye Biri waiva nemakore anenge mana okuzvarwa, makore matatu okuberekwa, achiri kamunhu kadiki. Zvino ndakafunga, vachaita sei? Zvakanaka, ndasvika pane bindu rezvisora pakatanda vara, ndokufunga, ndiri pane chimwe chibindu chakatanda vara, asi handisi kuona chinhu, yose inongova mhute, ndanga ndava kungotenderera zvino. Pane zvamazuva ose, ndakanga ndawana nzvimbo yokumbomira pairi, dai ndakanga ndini mumwe munhu. Ndaizomirapo ndomirira kusvikira dutu rapera, zuva rimwe kana maviri, ndozobudamo. Ndaicheka nhangwe yenyama panhoro, yaiva shure kwangu, ndopinda mukati. Ndodya, ndokanganwa pamusoro peizvi. Asi haungadaro, kuine mudzimai wako nemwana, vari mumasango vachiparara, maona. Saka ndakatanga kufunga, ndingaita sei. Saka ndakati fambei mberi zvishoma, uye ndakafunga, zvinoimbomirai. Pandayambuka mupata wokutanga uyu, mhepo yanga ichindirova kumeso, saka ndinofanira kuva ndabva nokukuku. Ndinofanira kuenda nokukuku, uye ndanga ndatetereka muzasi momumachainzi, asi ndanga ndisingachazivi kuti ndiri papi. Ndikati, oh, ndakatanga kusagadzikana. Ndokubva ndati, imbomira kweminiti pewo. Hauna kurasika, ndichiedza kuzvinyengera. Haugoni kuzvinyengera, kwete kwete. Hana yako yomukati inokuudza kuti wakanganisi. Oh, iwe unoedza kuti, oh, ndakaponeswa. Tinoenda kuchechi, usanetseka zvako, mirira kusvikira wava panhoo yorufu. Ndipo pauchazoziva kuti zvakasiyana. Hana yako inokuudza. Chimwe chinhu mukati mako chinokuudza kuti wakatsauka. Maona. Unozviziva kuti kana ukafa, haungagoni kusangana naMwari mutsvene. Sezvatakamuona usiku wapfuura, kunyange ngirozi tsvene dzinofanira kufukidza zviso zvadzo kuti dzimire pamberi pake. Ungazomira sei usina ropa raJesu Kristu kuti rikufukidze. Ndakafunga, oh, ndinosvika chete, ndakatanga kuenda. Ndokuona kuti pane chimwe chinhu chandakaramba ndichinzwa, ipapo ndakatanga kusagadzikana. Ndokubva ndafunga, zvino ndikadaro, ndava kutopamuka pamuka. Kazhinji ndizvo zvinoita munhu kana arasika, anoita zvimedu zvimedu ari mumusango. Ipapo anotora pfuti yake, ozvipfura, kana kuti anozviwisira mugoronga, otyoka gumbo rake, ogaramo, anofira imomo. Saka ndakafunga, saka ndichaita sei. Saka ndakatanga kufamba ndichienda. Uye ndakaramba ndichingonzwa chimwe chinhu chichiti, ndini mubatsiri anogara aripo munguva yekutambudzika. Ndakaramba ndichingofamba ndikafunga. Zvino, ndinoziva kuti ndava kuita sendinopenga, ndiri kunzwa inzwi richitaura neni. Ndakaramba ndichienda, ndakaenda. Ndichiridza muridzo, munoziva, ndikafunga, handina kurasika. Unoziva Pauro Mujaya, waita seiko iwe, haungarasiki. Uri nyanzvi yomuvhimi zvokuti hazvigoni kuti urasike. Ndichizvitutumadza, munoziva, ndichizvinyengedza ndichidaro. Haugoni kuzvinyengedza. Muzasi umu mune vhiri duku rinenge richitenderera richiti mukomana warasika, uye unozviziva kuti ndizvo zvawava. Maona, warasika. Ndakaramba ndichifamba, oh, handina kurasika. Zvichanaka hazvo, ndichaiwana nzira yekubuda nayo. Zvinhu zvakatanga kuratidzika zvisinganzwisiki. Mhepo dzakanyarara. Chando chikatanga kunaya, chimvura mabwe tinozviti chichipfira mukunaya. Ndikafunga, mudzimai nemwana, handina ku. Ndikafunga, oh, ini zvangu. Ipapo zvakananga, ndakachinzwa zvakare chichiti, ndini mubatsiri aripo munguva yokutambudzika. Uye ndakanga ndatova mushumiri weivhangeri, ndichitoparidza ipo pano patabhenakiri. Saka ndakafunga, zvakanaka ndoita sei? Ndakamira, ndikatarisa kose kose. Uye mhute yakanga yatodzika zvino. Ini, ndozva zvakanga zvava. Pakanga pasisina chinogona kuitwa zvino. Ndikafunga, oh, ndoita sei? Ndikafunga, changamire, handina kukodzera kurarama. Ndakanyanya kuzviita nyakuziva. Ndakafunga kuti ndiri muvhimi, asi handisi. Uye hama, ndakagara ndichivimba naye. Pakupfuura, ndine umbo hwakanyorwa nokuzikanwa uko. Uye somuredzi, handigoni, asi ndakagara ndichivimba naye. Kupfuura, handigoni kupfuura, asi iye wakandiita kuti ndizikanwe pasi rose pazviri. Maona, kupfuura nhoro iri kure mazana manomwe masere emayadhi. ndine futi uko yakauraya mukadzi sango makumi matatu neshanu pasina kupotsa kana bara rimwe chete nayo zviverenge izvo kwese kwese kwamungada kana muchigona maona kwete ini ndiye ndakavimba naye nepano ipa ndakanga nava ndichifunga ndoita sei ndoita sei ndakaramba izvi zvakaramba zvichiswedera zvichiswedera ndini mubatsiri aripo munguva yekutambudzika mubatsiri aripo ndakafunga ndimwari here uyu ari kutaura nenyu ndakabvisa nguwani yangu ndakanga ndakadzika nguwani yangu yekupatirora nayo ine hengechepfu tsvuku yakasungirirwa yakaipoteredza ndakaitsveta pasi ndokubvisa bhachi rangu rakanga ratota ndakatsveta bhachi rangu pasi ndokusendeka pfuti yangu pamuti ndikati baba vari kudenga zvino ndava kuita zvinopfuurira zvamazuva ose ndiri kunzwa inzwi richitaura neni ndimi here ndikati ishe ndinobvuma pamberi penyu kuti handisi muvimi handisi ndashayiwa nzira yekubuda nayo munofanira kundibetsera handina kufanira kurarama ndichiita zvinhu zvandaita zvokuuya muno ndichifunga kuti ndinonyatsoziva kusvikira pokuti handingarasike ndinokudai ishe mukadzi wangu mudzimai akanaka mwana wangu mwanakomana wangu mudiki amai vake vakashayika mudzimai uyu ari kuedza kuva amai kwaari uye ndichangochata naye zvino heunoi muno achiri mudiki arimo musango vachafa vese usiku huno mhepo iyi ichaita kuti kunze kutonhore madhigiri gumi zasi kwezero uye havazozivi kuti vanorarama sei vachafa usiku huno musavarega vachifa mwari nditorei ndiende kwavari kuitira kuti ndione kuti havafi ndarasika ndarasika mwari ndashayiwa nzira yekubuda nayo hamungandibetserewo here uye ndiregererei nokuda kwenzira yangu youndini hapana chandingagona kuita kana ndisinemi ndimi mutungamiriri wangu ndibatsirei ishe ndakasimuka ndokubva ndati amen ndakatora hengechefu yangu ndokunhonga bhachi rangu ndokudzika nguwani yangu ndokutora pfuti yangu ndikati zvino ndava kuzvigadzirira nenzira yakanakisa yandinoziva yokuenda nayo yandinonyatsoziva pakunzwisisa kwangu uye ndichaenda ndakananga divi rimwe chete nokuti pane pandiri kufamba ndichitenderera handizivi kuti papi asi ndichaenda nzira yamunondiudza imi ishe mwari mutungamiriri wangu ndakatanga kufamba nenzira iyi ndikati iyi ndiyo uye ndava kuzozviita kuti nditende kuti ndiyo ndava kufamba nenzira iyi ndava kunanga nenzira iyi handisi kuzokona ndiri kuenda nenzira iyi ndinoziva kuti ndiro gwara chairo ndava kuenda nenzira iyi deno ndakaenda nenzira iyo ndikadai ndakananga kucanada maona ipapo ndakanzwa chimwe chinhu chichindibata pabendekete rangu ruoko zvaiita soruoko rwomunhu nokukurumidza ndakacheuka kuti ndione pakanga pasina munhu wakanga akamira ipapo ndikafunga changa chiri chii herino bhaibheri riri pamberi pangu mwari mutungamiriri nemutongi wangu wakamira pano ndakatarisa mudenga ndakacheuka ndikatarisa nzira iyi mute iya yakanga yopera zvokuti ndaikwanisa kuona rusvingo pamusoro pegomo hurricane pakukwanisa kwangu kwese kwokuvhima ndakanga ndichitoenda kure naro ndakatonanga kure naro iko kwava kutotanga kusviba ndakakurumidza kutendeuka ndichitanga kufamba ndakananga sezvizvi ndakabata ngowani yangu ndokusimudza maoko angu mudenga ndikati nditungamirirei ndisvikeko mwari ndimi mutungamiriri wangu ndakatanga kuenda ndakatanga kufamba ndakananga ndichikwidza zvikomo nezvose zvaivapo kuti ndisvikeko gare gare zvino kwakachibva kwasviba nhoro dzaingosvetuka mberi kwangu nezvose hakuna chimwe chandaigona kufunga pamusoro pacho kusiya kwokuti ndingofamba ndakananga nzira imwe chete ndichikwira gomo iri uye ndaiziva kuti kana ndaikwanisa kusvika kurusvingo vadenton neni ini ndakavabatsira kusungirira waya muchirimo changa chapfuura takasungirira waya yefoni kubva kugomo hurricane tichidzika mamaira matatu nehafu kana kuti mana tichidzika kusvika kumusasa yaidzika ichitevera kanzira kadiki asi nechando changa chavapo hawaigona kuona kanzira aka maona uye mhepo ichivhuvhuta nezvose iko kwanga kwasviba uye chando chichinaya zvichidaro hawaigona kuziva pauri zvakanaka chinhu chimwe chandaiziva kuita pakwainge kwasviba zvino ndanga ndisingazivi ndinoziva kuti ndanga ndichienda nzira imwe chete uye ndichikwidza gomo apa ndinofanira kuva ndanga ndakananga ndichikwira gomo uye rusvingo rwakanga rwuri pamusoro chaipo pegomo uye panga pane mamaira matanhatu kuti ndisvikepo mbofungai mhute iya yava kupera mamaira matanhatu pangoita buri rimwe chete rokuti ndikwanise kuriona uye zvino da ndakabata futi yangu neruoko urwu ndokusimudza ruoko urwu nokuti ndakanga ndarovera waya pamedisa izvozvo ichidzika waya dzefoni dzichienda kukaimba kematanda kuitira kuti iye akwanise kutaura nemudzimai wake uye agokwanisa kufona kubva ikoko kubva kugomo uye ndanga ndichizomubatsira kuibvisa mushure mekukohwa zvino ndanga ndakasimudza ruoko rwangu sezvizvi ndichiti o mwari regai ndibate waya iya ndofamba ruoko rwangu rwaizosvika pakupisa chaiko rwoneta zvokuti ndaitadza kurama ndakarusimudza ndobva ndarudzikisa uye ndaibva ndachinja pfuti ndoisa mune urwu ndodududza zvishoma kuti ndive nechokwadi kuti handiipotsi ipapo ndosimudza ruoko rwangu ndotanga kufamba ndichifamba nguva yanga yava kupera kwasviba mhepo ichivhuvhuta o ndaigona kubata davi ndoti ndaibata kwete haisiyo oh zvaindipa kusazvitendera kuti zvipe ruzha rusinganzwisisiki mushure mechinguva ndagadzirira kuregera ruoko rwangu rwakabata chimwe chinhu o ini zvangu ndanga ndawanikwa apo ndanga ndarasika ndakabata waya iyoyo ndakadonhesa futi pasi chaipo ndokubvisa ngowani mumusoro mangu ndokumira ipapo ndikati o mwari manzwiro akadii aya okuwanikwa apo wanga warasika ndikati panoperera waya iyi handisi kuzomboiregedza ndicharamba ndakabata waya iyi ichanditungamirira chaiko kune zvinokosha kwandiri panyika ino yose zasuko mudzimai wangu nemwana vari kunetseka vasingazivi kuti ndiripi vasingazivi kuti vangavesa moto sei vasingazivi zvokuita uye mhepo dzichivhuvhuta uye tukumatavi tukuchigurika nokuwa kubva pamiti handaimbogona kuregedza waya iyoyo ndakaibata waya iya ikanditungamirira kusvikira ndasvika kune zvaikosha kwandiri panyika chakava chiitiko chakaipisisa uye chiitiko chikuru chokuwana nzira yangu yokubuda nayo asi chakanga chisiri hafu yazvo rimwe zuva ndakanga ndakarasika muchivi ndakaenda muchechi ndabva mune imwe chechi ndichiedza kuwana chimwe chinhu ndakaenda kuSeventh Day Adventist vakandiudza kuti chengeta sabata usadya nyama ndakaenda uko kuchechi yebhaptisti chechi yebhaptisti yokutanga akati ingosimuka uvataurire kuti unotenda muna Jesu Kristu mwanakomana wamwari zvino ndichakubhabhatidza ndizvozvo hapana chakanga chiripo apo asi rimwe zuva kunze uko mushedhi yemarasha diki ndakasimudza maoko angu mudenga ndikabata chimwe chinhu kana kuti regai nditi chimwe chinhu chakandibata yaiva waya yeupenyu mutungamiriri uye wanditungamirira kusvikira pano handisi kuzoregedza waya iyoyo ndakamubata namaoko angu zvitendwa masangano ngavaite zvavanoda ini ndakabata mutungamiriri nokuti zvose zvakambova panyika nezvose zviri kudenga zvinokosha kwandiri zviri panoperera waya iyi wakanditungamirira ndakachengeteka kusvika pano ndichavimba naye nzira yose kana iye mweya mutsvene wauya achakutungamirirai uye nokukutungamirirai mune zvose zvamwari zvandisvitsa pandava nhasi zvakandiita zvandiri ndinogona kukuzivisai chinhu ichi nemufaro ndiye mutungamiriri chete wandinoziva pamusoro pake wepanyika pano kana kumusoro uko ndiye mutungamiriri wangu pandinoenda kunovhima ndiye mutungamiriri wangu pandinoenda kunoraura ndiye mutungamiriri wangu pandinotaura nomumwe munhu ndiye mutungamiriri wangu pandinoparidza ndiye mutungamiriri wangu pandinovata zvino pandichasvika pakufa anenge akamira parwizi achanditungamirira ndichiyambuka nzira handingatyi chinhu nokuti imi muneni tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu zvinondigadzirisa uye dzinonditungamirira kuyambuka rwizi ngatinamatei baba vokudenga ndinotenda chaizvo nokuda kwomutungamiriri uyo anonditungamirira o dzimwe nguva baba pandinenge ndisingamunzwi pedyo neni ndinovhunduka ndinomuda pedyo neni nokuti handizivi nguva yandichamhanya kusvika parwizi ndinomuda kuti ave pedyo neni musambondisiya ishe handigoni kutaura handigoni kuparidza handigoni kuvhima musango handigoni kuraura pamahombekombe handigoni kutyaira motokari yangu hapana chandigona kuita ndisinemi ndimi mutungamiriri wangu Ndino fara sei kuudza ungano iyi usiku uno kuti imi makanditungamirira sei muzvinhu zvose izvi kuti makandisvitsa kuno. Ndakanga ndichifunga rimwe zuva makore mashoma pfuura ndakamira zasi uko mumugwagwa, uye nokuti vemhuri yangu vaiita zvisakarurama hapana waida kutaura neni. Ndaishuvira kuyanana, hapana waida kuwana chokuita neni. Vaiti baba vake chidhakwa, uye Ishe, ndakaona kuti hapana waizombotaura neni, uye ndinoda vanhu. Asi rimwe zuva pandakabata waya iya, zvino ndinofunga, Ishe, ndinofanira kumbobva ndombonogara musango ndizorore zvishoma. Chii chakazviita? Hausi hunhu, haisi dzidzo, handina izvi. Asi ndimi, Ishe, imi, Ishe, makandiita kuti ndipfuure chandakananga. Makandiita kuti ndibate hove huru, nokuti munoziva kuti ndizvo zvandaida kuita. Makandipa vana baba navana mai, makandipa hama nehanzvadzi, makandipa utano hwangu, makandipa mudzimai, makandipa mhuri. Muri mutungamiriri wangu, Ishe. Regai ndibate ruoko rwenyu, musandiregera ndichikuregedza. Kana rumwe rukaneta, ndinongoshandura maoko. Ndibatsirei, Ishe. Uye zvino dai mumwe nemumwe vari muno abata waya iya imwe chete yeupenyu, Ishe, Mweya Mutsvene unova upenyu hwedu, chinopa upenyu. Uye dai ukatitungamirira tese kunyika iyo izere mufaro, uko matambudziko oupenyu anenge apera uye basa redu rapanyika raitwa. Uyezve panenge pasisina kuchembera, pasina vanhu vane kutera, pasisina usiku uzere kuneta, pasisina kuchema nokunamata, pasisina kudanwa kuaritari, asi tinenge tava vechidiki ikoko nokusingaperi. Pasisina kurwara nokusuwa, panenge pasisina chivi, uye ticharama mukururama kwaMwari mumazera ose ari kuuya, muziyenda nakuenda risingagumi. Tigashidzei izvi, Baba. Uye zvino, Baba, kana aripo pano usiku huno asati ambobata waya yeupenyu iyi, dai vakaiwana izvozvi. Uye dai Mweya Mutsvene uyo wakatungamirira, uye ndinogona kuti kubva mumwoyo mangu ruoko rwangu rwakabata shoko renyu akagara akangorurama. Ini ndinokanganisa nguva zhinji, asi iye akarurama. Ngaagare neni, Ishe, ngandigare naye. Uye dai vamwe muno vasati vamuziva usiku huno, dai vakabata ruoko rwake rusingashanduki kuti vatungamirirwe vachienda. Uye rimwe zuva tichasvika parwizi, pachange pane mhute mangwanani iwayo zvakare. Nyanza yekare ichange ichidzova, Jorodhani rwekare, zvino chikora zvichirova, rufu ruchikosorera, upenyu huchibuda matiri. Asi Mwari, ndinenge ndisingatyi. Ndakazvigadzirisa izvi kare kare. Ndinoda kubvisa ngowani yesimbi somurwi, ndotendeuka ndotarisa ndichitevedza nzira ndichiona kuti waya iyi yakanditungamirira kusvika pano. Ndoona sango randakapinda nemariri, uye pese paiva norukato nemirwi yamatombo yakandikuvadza, asi ndichiramba ndakangobata waya. Sezvamakataura, mudetembi ndiye akadaro, vamwe nomumvura, uye vamwe nomumafashamo, vamwe nomumiedzo yakadzika, asi vose nomuropa. Uye ndinoda kutora uyu munondo uyu wekare wakandichengetedza munzira, ndoudzorera mumuhara wawo, ndodaidzira, Baba, tumirai igwa mangwanani ano riyambuke, ndava kuuya kumusha. Munenge muripo, Ishe, makazvivimbisa, hamungakundiki. Ropafadzai munhu wose ari muno zvino, uye kana vasingazivi kuti vanobata sei waya iyi, uye vasina kumboibata, dai maoko matsvene asimudzwa zvino, maoko anotsvaka, maoko anoshuva, abate waya yeupenyu ichavatungamirira kuzvishuwo zvemwoyo yavo, rugare rwakakwana nokugutsikana, zororo muna Kristu. Takakotamisa misoro yedu, pane maoko here angasimudzwa achiti, nditenderei, ndibatei ruoko rwangu. Oh, Mwari ngaakuropafadzei. Kana nzira yava kunetesa, Ishe vanokosha, garai pedyo. Kana upenyu hwangu hwopera, ndichamira parwizi, tungamirirai tsoka dzangu, batai ruoko rwangu, torai ruoko rwangu. Ishe munokosha, nditungamirirei. Angavapo here mumwe asimudze ruoko rwake ati, Ishe, ndinoda kubata waya iyi yeupenyu usiku uno. Ndinoda kunzwa kuti Kristu waregerera zvivi zvangu, uye ndinoda kuva chisikwa chitsva kubva paawa ino zvichienda mberi. Mwari akuropafadze. Angavapo here mumwe anoti, regai ndikubatei Ishe, regai ndirasikirwe neni. Mwari akuropafadze hanzvadzi. Regai ndirasikirwe nezvandiri, ndizvo zviwanda ndiri mamuri Ishe. Mwari akuropafadze, uye Mwari akuropafadze. Ndizvozvo, regai ndirasikirwe nezvandiri Ishe, regai ndikanganwe. Mwari ngaakuropafadze hama, regai Mwari akuropafadze hanzvadzi. Regai ndirasikirwe nezivo yangu yose, Mwari akuropafadze hanzvadzi. Musavimba nezvirongwa zvakaitwa navanhu, teverai mutungamiriri, achakutungamirirai muzvokwadi yose. Nditungamirirei Ishe Jesu, nditungamirirei. Mwari akuropafadze kumashure uko. Oh, pane maoko mazhinji asimuka, achida ruponeso. Zvinotaka, aritari pano, haungagoni kudaidza vanhu kuaritari, nokuti vanhu vakagara pose pairi. Asi iye aripo, unoziva zvakanaka, uye nemazvo, kuti pawasimudza ruoko rwako, chimwe chinhu chaitika mumwoyo mako. Jesu akati, uyo unonzwa mashoko angu, akatenda mune uyo wakandituma, ane upenyu usingaperi. Munoreva here izvozvo? Zvino pano pane dziva rakazara mvura, pane nguva yakawanda yekubhabhatidza. Ngatinamatei. Baba vedu vokudenga, mari dzodiki iyi usiku uno yakatyoka-tyoka, yaparidzwa nezwi rakashoshoma. Mweya mutsvene unofanira kuva wabuda kuenda pane imwe nzvimbo. Waenda pawanga wakafanira kuenda, uye pane vazhinji Ishe usiku uno, 15 kana 20 vasimudza maoko avo vachiti vanoda mutungamiriri. Vaona kuti vari kuedza kuzvinyengedza, vari kuedza kuti zvakandinakira, asi pakadzika pavo vanoziva kuti hazvina kudaro, uye vanoda kukubatai imi Ishe, vanoda mutungamiriri, vanoda kuzvibatanidza, hamuzomboti vawandisa. Vanoda kuzvibatanidza murwendo urwu. Havazivi kuti vanosvika ikoko sei. Hapana munhu anoziva kuti ungavasvitsa ikoko sei. Ndimi bedzi. Vari kuuya kumutungamiriri wakapuwa naMwari, Mweya Mutsvene. Vasimudza maoko avo. Oh, Mweya Mutsvene nomutungamiriri, burukai pakati pavo. Regererai chivi chose. Regererai kudarika kwavo. Vatorei, muvaisi mumutumbi waKristu usiku huno, umo vanogona kunzwa kufamba kwaMwari, kunofamba nomuwaya, ichavatungamirira kusvikira Jorodhani, nokuyambuka Jorodhani kuenda kunyika yechipikirwa. Dai vakatevera chaimo mumashure meshoko. Shoko rakati, tendeukai, mugobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Dai vakasaedza imwe nzira. Dai vakatevera zvezere kumashure kweshoko, nokuti ndiro rinotungamirira. Ndiwo matanho atinokwira nawo kusvikira tabata mutungamiriri. Tipei izvi Ishe, dai vakava venyu. Vari mumaoko enyu semikombe, hapana munhu anogona kuvabvisamo. Ndinotenda kuti muchavatora imi sevanhu vaponeswa. Ndinotenda kuti vasimudza maoko avo havaigona kungozviita mavari pasina kuti chimwe chinhu chataura navo. Ndimi Mweya Mutsvene nemutungamiriri. Vaona nguva ichiswedera. Mute iri kuuya pamusoro penyika, zvitendwa zvikuru nezvinhu zviri kubatana pamwe chete, chechi dzichibatana dzichiuya pamwe chete. Uye oh Mwari, vari kuedza sei kuti vose vanoita zvakasiyana vachafanira kubva muno vachienda kuAlaska. Uye zvinhu zvose izvi zvavari kutyisidzira nazvo izvi hazvisi zvitsva kwatiri. Mutungamiriri mukuru watiratidza nzira yeshoko, tiri kungopfuura nomuchikamu icho charo. Baba Mwari, makataura navo usiku wapfuura, zvino ndinovapa kwamuri semikombe yeshoko muzita raJesu. Zvino patafura pano, Baba, pane hengechefu dzevanhu vanorwara, mumwe mucheche, dzimwe nguva vamwe amai, imwe hanzvadzi, imwe hama, kunyange zvipeneti zvebvudzi zvakasungirirwa pavari. Zvino ndadzibata ndikadzimbundikira. Zvino tinodzidziswa mubhaibheri kuti kubva pamutumbi waPauro vakatora hengechefu nemaaproni, vanorwara vakapora, madhimoni akadzingwa kubva muvanhu. Zvino tinoona Ishe kuti Pauro waiva munhu, waingova munhu, asi chizoro choMweya Mutsvene chakanga chiri pamusoro pake ndicho chakaropafadza hengechefu, uye kutenda kwavanhu kwavaiva nako kwokuti waiva muapostori wenyu. Zvino Pauro akabviswa kubva kwatiri, asi kwete mutungamiriri uyu achiri pano. uye mwari ndinonamata kuti muropafadze hengechefu idzi uye dai mutungamiriri avatungamirira kuvasvitsa panzvimbo pavanozviregedzera zvizere tinoudzwa zvakare kuti apo Israeri yaitevera mutungamiriri wavo uye vakasvika zasi uko kujorodhani chaiko zasi ndinoreva kugungwa dzvuku vari mumutsetse chaiwo kuita basa rakafanira vakamiswa uye mutungamiriri ndiye akavatungamirirako chii kuitira kuti aratidze kubwinya kwake zvino tariro yese payakanga yapera mwari wakatarisa pasi nemushongwe yomoto zvokuti chero gungwa rakafa rekare rakatya rikavhurika pakava nenzira yakagadzirirwa Israeri kuti iyambuke ichienda kunyika ichipikirwa zviro kwazvo ishe muchiri mwari mumwe chete vanhu ava pamwe makristu pamwe vari munzira chaiyo yebasa asi pamwe vapinzwa panzvimbo ino mukona neurwere tarisai pasi nomuropa rajesu usiku huno dhiabhorosi uyo anobva atya odududza vana venyu vopfuura voyambuka kuenda kuutano hwakanaka tipei izvi baba ndinodzitumira kubva pamutumbi wangu kuenda kumitumbi yavo muzita rajesu kristu ndinosimudza ungano iyi pamberi penyu nekutenda ndinovatora ndovaisa paaritari inobwinya yamwari iko kudenga kuitira chishuvo chese cheurwere chose chavainacho chakakanganisika chose chavakakanganisa muupenyu hwavo mwari vachenesei vaitei venyu vapodzei baba uye dai simba rakamutsa jesu kubva muguva ramutsa mitumbi yavo inofa nokuvaita zvisikwa zvitsva muna kristu vapei utano hwakanaka nesimba rokukushandirai ndirangarirei o ishe ndiri muranda wenyu ndibatsirei ndinoda munyengetero uye ndinonamata kuti mweya mutsvene utitungamirire nokutishandisa nokutitungamirira kusvikira zuva iro tinoona jesu kristu chiso nechiso pakuuya kwake kunobwinya apo tinosangana naye mudenga pakubvutwa muzita rakristu tazvikumbira amen
I love you, Lord. I love you, Lord. You, yeah? Be sure he first loved me and purchased my
zvino kana musingadanani nevamakaona ungazomuda sei uyo wausina kumboona zvino patinoimba ndinomuda ngatikwazisi ari pedyo nesu nemwoyo wose kwaziso yorudo zvino ngatisimudzei maoko edu kwaari kuitira rwiyo rwakanaka munoda here kurunzwa ndanzwa kuri tine muvhangeri muimbisi wabva kuindianapolis ndinotenda anoimba patebhenakeri yekedro ndizvo here zvakanaka changamire ndiko kwaanobva patabernacle yekedro vangani vanorangarira e howard kettle oh ini zvangu mwari ngaazorodze mweya wake unokosha shiri inorira zvinonakidza mudenga mudzimai wandaifarira kunzwa achiimba zvinopfuura potse potse munhu wose wandakanzwa achiimba muupenyu hwangu ndiamai kettle vachiimba usati wabva kumba kwako mangwanani ano wafunga here kunamata muzita rakristu muponesi wedu senhovo nhasi kumhiri chaiko kwemugwagwa mamwe mangwanani muimba diki yakare ina makamuri maviri ndakamuka ndichida kupindamo kunovesa moto chitofu chakaramba kupfuta ndikaedza kuuvesa mhepo ikauya ndokuufurudzira kumeso kwangu uye kwaitonhora uye ndakanga ndava pedyo kutogwamba nechando chando chakanga chakapararira pasi pose ini ndisina shangu ndichiedza kuvesa moto mumbaura iyi yaiva nepombi yehovhoni pairi uye ndakamedha neni tanga tichangochata uye ndanga ndichiedza huni dzanga dzakanyorova saka dzakanga dzisingapfuti saka ndakanga ndakagara ipapo ndikafunga oh ini zvangu ndichauedza zvakare ndaifanira kuenda kubasa saka ndaifuma mbaura iyi saizvozvo zvino ndakasherera ndikabatidza redhiyo mudzimai uyu ndokubva atanga kuimba usati wabva kumba kwako mangwanani ano wafunga here kunamata ndakabva ndangopfugama pasi muzita rakristu muponesi wedu senhoo nhasi oh ndinoda sei kunzwa mudzimai uyu achiimba pandichayambuka rwizi imwe nguva ndinotenda kuti ndichanzwa mai kedro ndakagara mhiri ikoko munoziva takagara takafanorangana kudivi iro rerwizi pane muti unogara wakasvibira munoziva muti woupenyu uye mhiri uko kwerwizi kune kwaya yavatumwa vanoimba masikati neusiku nokuti hakuna usiku ikoko vanoimba zuva rese maona ndichazvitsvakira nzvimbo pandichagara kuti nditeerere kuimba uku ndinotenda ndichanzwa maikedro ikoko vachiimba mwari aropafadze hama yedu ndakanganwa zita ravo rinonzi ani hama hama ned woman vachakuimbira zvino hama woman tine mufaro kuva nemi usiku huno